I sheva kuropafadze hama, mangwanani akanaka shamwari, kuru kupisa zvikuru, kuva mutabhanekeri mangwanani anu, asi kubwinya kukuru, kuva pano, ndinofara kwazvo, kuti, takwanisa kupinda muno nhasi, kuitira shumiro ino, uye, ndokutaura kuti, ndichazova nekudzidza, zvino pane aya mavhiki makumi manomwe aDhanieri, ayo anobatanidza maridzo yose zvayo, ndisati ndakwanisa kuenda, ne. Zvisimbiso zvinomwe, zvinova zvisimbiso zvinomwe, matenda manomwe, hwamanda nomwe, namonhatu, mudzimai ari muzuva, kudzingwa kwadhiabhori mutsvuku, zviuru, zvine 144, zvakasimbiswa. Zvose zvinoitika pakati penguva ino, uye ndakafunga kuti ndaizofanira kuunza izvi kutanga. Zvino, kuri kupisa, hatina chinangwa chekugara kwenguva yakarebesa, sezvatingangogona, uye uno ndiwo mwaka, kazhinji, kunze kwemwaka uyo apo vanhu. Vanenge vasingave nechechi nguva zhinji. Uye kunyanya, uye vese zvavo, vane makamuri ane zvinofefetedza mhepo nezvimwe zvakadaro, umwe, munogarika zvakanaka. Tinoshuva kuti dai, paiva naizvozvo, asi panguva ino, hatinazvo. Vazhinji vemadzitateguru edu, vaigara panze muzuva rinopisa. Pandinofunga nezvekukumbira ruregerero kune vanhu nekuda kwekusava nekamuri isina zvinofefetedza mhepo, pfungwa dzangu dzinogara dzichidzokera kuAfrica uko. Kwavaigara imomo mumadutu iwayo, uye madzimai iwayo, nevudzi ravo rakarembera richidzika, nechiso chavo, kugara ipapo, zvese masikati neusiku, vasingambobva panzvimbo, vavanenge vari, vasingadyi, kunwa, kana, chinhu chipi zvacho, kugara ipapo, chaipo, kuti, vangobata shoko rimwe, kana maviri, pano neapo raIshe, ndinokwanisa kufunga nezveMexico, apo, pakunenge kuchipisa zvekuti, zvechokwadika, ndakagara mukamuri ine zvinofefetedza mhepo, uye ndikaedza kuzvifefetedza pachangu, kwaipisa zvikuru, uye uchiona vanhu ivavo, vachiuya ipapo, na 9 o'clock mangwanani, munhandare huru iyoyo, uye pasina zvigaro, zvekugarira, vanhu vanorwara chaizvo, vari kufa, vanorwara, kenza, bundu, uye vanamai vanorwara, vacheche vadiki, vari kufa nezvinhu zvese, vamire imomo chaimo, muzuva iroro, raifashaira nokupisa, pasina mumvuri, chero papi zvapo, uye vakangozemberana, mumwe nemumwe kubva na 9 o'clock mangwanani, kusvikira na 9, usiku ihwohwo, kuti vangonzwa maminitsi makumi matatu, kuburikidza, nemuturikiri, uye, nokuona mabasa aIshe. Vogara ipapo, uye, vakamirira, vakapfeka nguo, dzekare dzinorema, vanodzipfeka, nguva yechando, pamwe nemuzhizha, ndidzo dzoga dzavanadzo, uyezve ndinofunga, nezvekurara kunze uko mumasango iwayo, kuti vaizounza sei vanhu, ivavo vanorwara, mukati, vasingakwanise kana kufamba, uye muIndia, apo, vaizoradzika mumwe chete, pasi, zvadaro, voisa mumwe pamusoro paiyeye, mumwe pamusoro pemumwe iyeye, saizvozvo. Ane maperembudzi nezvirwere, apo, pavaizova zvuva neimomo, uye, nekunze, kwemigwagwa, uye, vaisa muzuva iroro, rinopisa, raifashaira, remunzvimbo dzinopisa, mumadutu, uye, mheni ichipenya, uye nezvinhu zvakadaro, ivo vaizogara imomo chaimo muzuva iroro, nemudutu, nezvinhu zvose, uye vorega kufamba, kana kunyunyuta, kungo, uye voedza, kubata shoko rimwe raMwari, pano neapo, chimwe chinhu kuitira mweya yavo. Saka sei tichifanira kukumbira ruregerero mangwanani anu, tiine denga riri pamusoro pedu, mafeni achifefetedza, tinofanira kunyara kana tikanyunyuta nekuda kwazvo. Saka ndinorangarira, kwete nguva refu yapfuura, mune chimwe chitsuwa, chimwe chezvitsuwa chiri kunze uko mumakungwa ekumaodzanyemba, ndakanga ndichiva neshumiro ikoko usiku ihwohwo. Uye, wakauya dutu, handina kumboona dutu rakadaro, kungovaima kwemheni imwe mushure meimwe, kukavheneka nyika yose, uye kuti mhepo dzaivhuvhuta sei, kusvikira miti yakanga yarara pasi chaipo, ndikati, zvakanaka, vari, ndochitongobvisa hangu, sutu yangu, nekuti kuchange kusina anenge ariko zasi ikoko, munguva pfupi, motokari diki, yakadzoka neshure, kusvika pamukova, uye mumwe munhu, akagogodza pamusuo, akagadzirira kuenda. Uye ndikati kumukomana wacho, aigona kutaura chirungu. Ndikati, kune munhu ariko here, zasi uku. Akati hamukwanise kunyange kupinda mukati, sepakaita semabhuroko eguta, enzvimbo yacho, panhandare huru yebhora. Uye ndikati, unoreva here kuti, vanhu, vari kunze uku, saizvozvo. Ndikati, dutu rese iri, ivo vakati, vari kuda kunzwa, nezvaMwari. Zvino, ndinosaka ndakadzika zasi ikoko. Uye ikoko, vaive nemadzimai, vasikana vechidiki. Pachango yaruka, vasiri kupfipfidza nekuseka, uye nokufuridza chingamo, uye vachitaura nezveshamwari dzavo dzechikomana. shoko rose vanongogara pari uye vasingatombotsukunyuke vongogara uye voteerera ita kokero yekuaritari ingodanira vanhu kuaritari uye zvimunhu zvakasimuka nemisodzi ichiyerera ichibuda kubva mumeso avo saizvozvo nemaoko avo akasimudzwa kuna mwari vachida kunzwirwa tsitsi kuitira mweya yavo vasikana nevakomana vechidiki vane makore 10, 19, 10 ekuberekwa zvino zvinoita sezvakaoma kuita kuti vanhu vakura kuti vatomboteerera munoona zvinoratidza kuti hatina kana chekunyunyuta pamusoro pacho mwari ngavavongwe hongu changamire tinoda kuva nazvo zvese zviri zvechimanje-manje sevamwe vese vemuamerica asi hatina kuzviwana nenzira iyoyo saka tichangoita neizvo zvatinazvo zvino ndine chinhu chidiki chandakacherechedza icho chandinoda kuita muno mutabhanakeri zvakare vangani vane mabhaibheri simudza ruoko rwako zvakanaka ngativhurai kuna mapisarema 99 tisati tave nemunamato taiwanzoita izvi hama Neville makore apfuura handizive kana matoverenga pisarema nechekare here mangwanani ano kwete ini ndinongoda kuti ingano iverenge rimwe repisarema mangwanani ano pandanga ndakagara mukamuri yangu yekuverengera ndichifungisisa pamusoro pemharidzo ino neshoko ndafunga kuti munoziva zvaizova zvakanaka zvakare kuita kuti vese vaverenge pisarema ndinozvifarira kwazvo chikonzero ndangononoka zvishoma nhare yabva kure kwazvo vanga vaneni kubva kucheyeni saka ndicho chikonzero ndanga ndadaro uye zvino apo patiri kuzarura pisarema iyi ndine zvimwe zviziviso zvandinofanira kupa izvo vanangopiwa ndimapisarema 99 kubva zvino zvichienda mberi zviziviso zvese zvine chekuita nemisangano pano kutabhanakeri uye nemumbusereri zvichauya zvichibva muhofisi yemujeffersonville chero ani zvake anenge achishuva kuziva nezvemisangano anofanira kuzivisa kana kuti kupa zita ravo pamwe nekero uye voriisa papurupiti pakupera kweshumiro manheru anhasi chiziviso chichatumirwa kwauri munguva yekuti iwe uite gadziriro dzekuti ugopinda mumisangano ndokunge kana chero munhu upi zvake mune ramangwana achida kuziva kuti tichaita misangano yacho kupi tine urongwa hwakagadzwa kuhofisi kunze uko zvino kuti unokwanisa kungoisa zita rako nekero pano uye isu tinozokutumira kadhi mberi kwenguva kuitira kuti ugoziva uko kuri kuitirwa misangano uye zvichida zvidzidzo zvacho uye nezvimwe zvakawanda zvinenge zviripo kana waikwanisa uwana mumwe mukana munoona kana musina imwe nzvimbo yepamutemo yekwazvinobva mumwe anotaura izvi uye mumwe otaura izvo iwe hauzozvinzwisisi munoona saka ingoita kuti nyora zita rako nekero uye wozviisa kumusoro kuno zvino Billy Paul anozozvitora uye ozozvigovera zvino zvakabvunzwawo zvekare kana kuchazove nedzimwewo hama Branham muchave here nedzimwewo shumiro dzekupodzwa mutabhanakeri dzine kunzvera kwete kunzvera kuchapiwa nerimwe bhodhi redu tina hama Neville pano zvino vane chipo chekuprofita avo vanoprofita pamusoro pevanorwara uye vachizivisa kwavari zvinhu zvavanofanira kuziva uye tine hama inonzi Higginbotham mumwe uyo vaive mutrastii vakashanda vakatendeka pabhodhi handisi kuvaona mangwanani ano asi ivo kazhinji vane chipo chekutaura nendimi uye nemumwe mudzimai muiki anonzi Arganbright hanzvadzi iki inodikanwa kwazvo iyo ine chipo chekududzira ndimi uye mashoko iwaya ari kuratidza kuti ndaa mwari nekuti haasi kubuda muurongwa iwo angori ari muurongwa uye zvipo izvi pazvinongotanga kuwanda tiri kuzoedza kuti tiwane kuita kuti zviiswe zvichidzoserwa muchechi nenzira yekuzviita nayo uye ndiri kuzozviona nenguva isipi uye kuitira kuti misangano igoitwa zvakangonyatsokwana muurongwa hwaishe sekugona kwedu kuzviita zvakakwana asi vanhu ava vanodikanwa ndizvo zvinotaurwa nemuvakidzani wangu Mywood vane maikirofoni yakasungirirwa pano uye netepi kumashure uko kuti vatepe musangano kungozviita nechinango chekuti vawane mharidzo idzodzo uye vodzinyora pasi uye voona kana dzakarurama here kana kuti kwete maona ndiwo maongororero avari kudziita ndinoziva Mywood kuva mudzimai akatendeka uye ivo vari kundiudza nezvezvinhu zvakawanda zvakataurwa zviri kuitika Zvino saka, tinotenda, nekuda kwaizvozvo, uzorodzwa kwakadii kwandiri kumba, apo pandinenge ndapinda mumba, ipapo, kunzvere ikoko, kuri kudivi rechiprofita, kunongondinetesa kwazvo, uye nekudaro Mwari, vakandipa kakusunungurwa, kune izvozvo, kuburikidza, nechiprofita, nekutaura nendimi, nekuturikira, chinova chiprofita, chinova chiprofita kutaura nendimi. Pane vanhu vaviri vakasiyana, vanoprofita, mumwe achitaura, mumwe wacho achinzwisisa, zviri kutaurwa nemumwe, mundimi dzisingazivikanwi. Izvozvo chaizvo chiprofita. Uye zvino tichange tinazvo izvozvo mazuva ose, musangano wese pano patinenge tiine mitsara yedu yekunamatirwa mumusangano. Zvino pane mumwe munhu zvadaro aizobvunza kudaro nezvechipo, hongu ndichiri nacho, asi nenzira iyoyo, nzira yoga yandinochishandisa nayo ndeapo panhaurirano dzepakavanda dzandinova nadzo. Uye kudziwana, ndinotenda vanazvo pabhodhi rezviziviso kumashure uku, kuti uwane mvumo uye woisa nguva yako kuurongwa kuburikidza naBilly Paul, mukomana wangu, kuitira pano kana kuti mumisangano iri mberi kweuno, kunze uko muminda yekuvhangera, chero kupi zvako, unofanira kunge uine kakadhi kadiki kaunozopiwa naBilly Paul. Kana paine chimwe chinhu muupenyu chausingakwanisi kunzwisisa uye usingazive kuti unobuda sei machiri uye kuri kutsvaga uchenjeri hwasha, zvadaro rega ona Billy Paul mwanakomana wangu uyo anova munyori, uye anozokupa kakadhi kadiki uye okutarira zuva pane imwe nguva. Uye zvadaro, apo patinenge tiri kuva nehurukuro idzodzo, zvino ndipo apo patinopinda pamwe chete tichingova iwe neni, uye kana ari mudzimai anenge achiuya, munozopinda neni nemudzimai wangu. Uye zvadaro iwe, tinozoona kuti uye totsvaka Ishe uye tovabvunza izvo zvaunofanira kuita. Zvino dzimwe nyaya diki nezvimwe zvakadaro zvinopiwa kune hama Nevo, nehama Higginbotham, nehanzvadzi Agan Bright, nevamwe vanotaura nendimi uye vachidudzira avo vari muno muchechi. Naizvozvo takafanana nerwendo ndinotenda aiva Jeturo akati kuna Mozisi rimwe zuva, maona, ngatitorei vamwe vakuru. Zvino mweya waMwari wakabviswa pana Mozisi ukaiswa pavakuru makumi manomwe, uye ivo vakaprofita. Asi kungoti bedzi zvinhu zvikuru nezvinhu zvakaoma zvaiuya kuna Mozisi ega. Zvino isu hatisi Mozisi, kuna ava havasi vakuru vayo, asi tichiri kushumira Jehovha Mwari neshongwe yemoto imwe chete ichititungamirira kunyika ichipikirwa. Saka zvadaro hongu, kuchava nemimwe, kuchava nemisangano, uye kuchava nekududzi, kunzvera kuchauya. Izvozvo zvichange zvichindipa mukana ipapo kuti ndive mumunamato uye nekuverenga mazuva andinoziva kuti hurukuro idzi dzichauya, uye ndova ndakagadzirira kuve nadzo. Zvinorangarirai Billy Paul Branham, munyori wedu wepabasa rokuvhangera, achange zviri pane nhau dziri pabhodhi kumashure uku rakaiswa nematirasti. Ndine kagwaro pano kekuzivisa izvozvo uye kuudza vanhu kuti vanogona kuzviverenga pabhodhi rezviziviso vachibuda. Zvino zvinomangwanani ano tine chidzidzo chikuru uye manheru zvaedza kuenderera mberi nacho, uye kana Ishe vachitendera svondo inotevera chimwe machiri, ndakanga ndisingazive kuti chakanga chakadzama zvakadini kusvikira ndapinda pakuchinzvera. Asi zvakadaro chichiri chakavanzika kwandiri nazvino, uye saka ndiri kungovimba naShe. Zvino imwe mune mabhaibheri enyu, ngativhurei kuna mapisarema 99. Zvino ndichaverenga ndima 1, ungano yoverenga ndima yechi2, zvadaro tose pamwe chete tichaverenga ndima yokupedzisira. Tinoenderera mberi, ini 1 yacho, ungano yechi2, ini yechi3, ungano yechi4, toenda mberi kunosvika pandima yokupedzisira. Uye zvadaro tichaiverenga tose pamwe chete. Tingasimuke apo patiri kuverenga shoko raMwari. Jehovha anobata ushe, vanhu ngavabvunde, iye agere pakati pamakerubhi, nyika ngaizungunutswe. Jehovha mukuru muZioni, uye ari kumusoro-soro kwevanhu vose. Ngavarumbidze zita renyu guru uye rinotyisa, nekuti iro idzvene. Simba ramambo rinodawo kururamisa. Imi munosimbisa kururama, imi munozadzisa kutonga nekururama muna Jakobho. Kudzai Jehovha Mwari wedu, uye munamate pachitsiko chetsoka dzake. Nekuti iye mutsvene, Moses naAaron pakati pavaprisita vake, naSamueri pakati peavo vanodana zita rake, vakadana kuna Jehovha, uye iye akavapindura. Iye akataura kwavari ari mushongwe yegore, akachengeta zvipupuriro zvake nemirayiro iyo yaakapa kwavari. Imi makavapindura, o Jehovha Mwari wedu. Imi maiva Mwari aivakanganwira. Kunyange imi makatsiva nekuda kwezvavaiita. Kudzai Jehovha Mwari wedu. Uye namatai mugomo rake dzvene, nekuti Jehovha Mwari wedu ndiye mutsvene. Ngatikotamisei misoro yedu. Chokwadi, Ishe, mashoko aya akanyorwa, uye akanyorwa pasi nemuranda wenyu Dhavhidhi mupisarema kwamuri. Imi munogara pakati pemakerubhi, imi muri mutsvene, uye chikomo chenyu chitsvene. Ngatiswederei pedyo nemwoyo yedu yakasaswa neropa raIshe Jesu, nehana yakachena, uye nekutenda nekugutsikana kwekuti tiri kuuya muupo hwaMwari wedu. Regai vateereri vese ava mangwanani ano vave vanoremekedza. Zarurai nzeve dzedu dzekunzwisisa. Taurai kuburikidza nesu muuchenjeri, kuti tigoziva kuti tinozvibata sei pachedu mumazuva ano uye nemuupo hwenyu. Taizokukumbirai imi Mwari wedu kuti muzarure kwatiri zvinhu izvi zvakavanzika, zvakanga zvakavanzwa makore ese aya, apo patiri kuswedera kune rimwe remashoko akanyanyisa kuperera rine kudzikama. Imi makataura nezvazvo apo pamaive pano panyika, uye mukati, uyo anoverenga ngaanzwisise. Saka isu nenzira ine nyasha zhinji tinouya kwamuri, Ishe, uye totsvaga uchenjeri hwenyu tisingazivi izvo zvokunyatsotaura. Taisa muhuro pano magwaro mashoma, uye mukurevesa, uye muna zvose takatarisira kwamuri kuitira mhinduro. Pasina chimwe chinangwa asi kuti tigoziva nguva iyo yatiri kurarama, kuti tive takagadzirira zvinhu zvikuru zviri mberi. Hamungazvipe kwatiri here, Ishe, muzita raiye uyo akatidzidzisa tose kuti tinofanira kunamata seizvi? Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngariitwe dzvene, umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe munyika sezvakunoitwa kudenga. Mutipe nhasi uno zvokudya zvedu zvemazuva ose, uye mutikanganwire kudarika kwedu sezvatinokanganwira avo vanotitadzira. Uye musatitungamirire pinda pakuedzwa, asi mutinunure kubva pane zvakaipa, nokuti umambo ndehwenyu nesimba nekubwinya nekusingaperi. Ameni. Garai pasi. Zvino kana chero varume vanoda kubvisa majasi avo, ingonzwai kusununguka. Uye avo vakamira vakapoteredza mativi emadziro, kana tsoka dzenyu dzava kurwadza, handiti ingonzwai kusununguka kubuda panze. Uye zvino ndinofunga kana vana vachida kuenda kumakamuri avo, kana kuti vatobuditswa nechekare here? Mufudzi vanotaura kuti chaunga chakazadza makamuri, saka hatikwanisi kuva nesande skuru yevadiki. Uye taizofara kana imi machinda echidiki zvino maizobatirana nesu, sezvo mangwanani ano tiri kuva kutanga mharidzo huru inoshamisa kwazvo, iyo yandine chokwadi kuti ichareva zvikuru kwazvo kuna baba naamai vako, uye nevadikanwa venyu vari pano, uye kunyange kunemi vana vadiki. Saka tinosvika kwairi nokuremekedza kwakanyanya. Kana Ishe vachitendera mangwanani ano, tiri kuzotora chidzidzo chemavhiki makumi manomwe aDhanieri. Zvino mangwanani ano tiri kutaura nezvaDhanieri ari muutapwa, uye Gabriel achiuruka achipinda kuti amuraire nezviramangwana. Apo Daniel pakanga ari pamunamato, Gabrieli mutumwa akapinda kuti azomuraira. Manheru ano ndinoda kutaura nezvechinangwa chakapetwa katanhatu chekushanya kwake zvidzidzo zvitanhatu zvakasiyana zvichaunzwa manheru ano uko kwakabva Gabrieli. Svondo inotevera, Ishe vachitendera, ndinoda kuisa chikonzero uye nenguva yemazera manomwe ekereke, uye kuti inguva ipi yaari, uye kuti takamira papi nhasi. Ndipo pasvondo inotevera mangwanani, Ishe vachitendera. Zvino chikonzero cheizvi, ndaunza kuno zvinyorwa zvishoma kubva mumharidzo dzangu shoma dzekupedzisira. Uye mangwanani ano ndinoda kuyambukira, nekuti izvi zviri patepi yemagineti ichaenda pasi rese, nyika zhinji. Uye nguva dzose chikonzero ndichiidzorera kumashure ndechekuti zvichida mumwe munhu aizonzwa tepi kareke kutanga kwavo, uye anozotadza kunzwisisa izvo zvandanga ndichireva pandinotaura zvekumashure pane chimwe chinhu. Tave zvino nemwedzi yakawanda kukunzvera nezvebhuku razvakazarurwa, chizaruro chaJesu Kristu. Takauya sikura nemumazera ekereke zvitsauko zvitatu zvekutanga zvezvakazarurwa aive mazera ekereke. Johani akatakurwa kuenda muchadenga muchitsauko 4 ne5 ndokuratidzwa zvinhu izvo izvo zvaizouya mberi. Zvino pachitsauko 6 iye anodzika pasi panyika zvekare kuti aone zvinhu zviri kuitika, izvo zvichitangira kubva pachitsauko 6 ndima 1 kusvikira pachitsauko 19 uye ndima 21. Imomo muno ndimo munouya zvisimbiso, matenda, nhamo, mhashu, mudzimai ari muzuva, uye nekudzingwa kweshato tsvuku, kusimbiswa kwezviuru zvine 144, uye nezvinhu zvese izvi rinoranga riri vhiki rekunzvera kukuru. Nezuro zuva rose handina kumbobvira ndabuda mukamuri ndichiedza kunzvera. Uye ndechimwe chinhu munguva yekupedzisira, vazhinji veavo venguva yekare pano avo vandakadzidzisa ndakangoti imo muno ndimo mune mavhiki 40 aDhanieri, asi handina kuedza kuzvitanga kuti ndizvitsanangure. Asi nguva ino nenyasha dzaMwari ndazvitorera pachangu kuti ndiedze kukumbira nyasha pamberi paMwari kuti ndigozviunza kuvanhu. Uye imo muno ndiri kuwana zvinhu zvandisingazive chinhu chimwe chete nezvazvo. Uye zvadaro ini ndanga ndichiverenga bhuku rachiremba Latin, bhuku rachiremba Smith, zvinyorwa zvachiremba Schofield, tsanangudzo dzakasiyana-siyana kubva kune varume kwese kwese. Asi zvakadaro handikwanise kuisa zvavo pamwe chete kuti ndizviite kuti zvibude zvakarurama, maona. Saka vhiki rino ndiri kuronga kuti ndanga ndichishanyira raibhurari yemuKentucky pane zvimwe zvidzidzo zvakare zvenyeredzi dzemuchadenga zvemakarenda uye nenguva, uye nekutora kubva kumaraibhurari nezvimwe zvakadaro mabhuku ese ekare andinokwanisa, uye nekune zvishoma zvandinokwanisa kuita, uye ndiine kuvimba kwangu kwakaiswa zvakaperera muna Jesu Kristu kuti azvizarure kwandiri. Nekuti handizvidi kuti nditi ndinoziva izvi uye ndinoziva izvo, anoziva mwoyo wangu ari kuteerera kwandiri. Asi ndinozvida kuti ndigojekesera vanhu vake, nokudaro ndinotenda kuti achazvipa kwandiri. Handizive nazvino, asi ndiri kuvimba naye kuitira svondo inotevera, nekuti ndicho chichava chikamu chinoshamisa. Svondo inotevera, kuziva pamwe nokuisa mavhiki 40 iwayo. Rimwe nerimwe rine nzvimbo yakasiyana, uye kana wadaro paunopinda mazviri zvese hazvibude zvakanaka, hazvionekwi zvakanaka, hazvigoni. Uye naizvozvo ndinogona kusakwanisa kuve nazvo zvakaita zvakanaka, asi ndiri kuzovimba naIshe nekuda kwazvo. Uye ndinorangarira nezvaSoromoni pane imwe nguva achinamata uye achikumbira Ishe Mwari kana vaizomupa uchenjeri, kwete kuitira iye pachake, pasina kuwedzerwa kwemazuva, pasina upenyu hwakareba, kwete upfumi, asi kuti agokwanisa kuva neuchenjeri hwekuziva kuti anotonga sei vanhu vaMwari, uye Mwari vakaremekedza munamato iwoyo uye vakapa Soromoni uchenjeri ihwohwo nekuti waive hwekuitira vanhu vake uye ndicho chikonzero ndiri kukumbira Mwari kuti vandizivise kuti mavhiki makumi manomwe aya anorevei nekuti ndinoziva kuti ndiyo karenda chaiyo yezera ratiri kurarama mariri uye nokudaro ndinoda kuzviziva kwete kuitira ini pachangu ndiri kwete kuitira ini pachangu nekuti ndinoda kuzviziva handizvitaure nenzira iyoyo kwete kuitira ini pachangu nekuti ndinozvida kuitira ini pachangu ndinoda kuziva nekuti ndinoda kuziva apo patiri kurarama uye kuti tiri kurarama munguva ipi uye zvadaro ndinobva ndaziva kuti izvozvo zvakapiwa uye vakasiyana-siyana vakafunga nezvazvo uye vakave nazvo kumashure-shure chaiko muchinda mumwe vandakanga ndichiverenga vakava nazvo zvese zvikaperera muna 1919 zvemavhiki makumi manomwe asika izvozvo zvakanga zvisina kudaro saka mushure memavhiki makumi manomwe mushure mavhiki makumi manomwe zvese zvinenge zvapera saka isu hatimbo tinoda kuziva chokwadi uye ndiri kukumbira Mwari kuti vandipe chokwadi zvino kuitira kuti nditsigire izvi ndochidzokera kumashure ndinoda kudzokorora zvishoma zvekumashure saka nokudaro zvimwe zvinyorwa izvo zvandakanyora pasi izvo zvataiva nazvo mune chitsauko 5 4 uye ne5 kuitira kuti vanhu vanzwisise chekutanga tisati taita izvi ndinoda kuchiisa nepamusoro pechimwe kuitira kuti muzowana kubva kune chechi 4 zvino rangarirai chitsauko 3 raive zera rekereke yeraodhikiya uye chechi yakatorwa kuenda kumusoro kumagumo kweraodhikiya zvino ndakanga ndichiedza kutsanangura chimwe chinhu kune mudzimai wangu nezvazvo ndakanga ndiina Beki mwanasikana wangu nemhando dzose dzakasiyana-siyana dzemaduramazwi nezvinhu zvataigona kuwana izvozvo hazvipe mhinduro ndakatora duramazwi rebhaibheri ndatora duramazwi rekare rechigiriki ndakatora mawebhusta nemamwe akawanda maduramazwi emazuva ano hapana kana rimwe ravo raikwanisa kuwana kunyange iyo kupa mazwi kana mhinduro nenzira ipi zvayo mudzimai wangu akati ko unotarisira sei vanhu vedu vanova vanhu varombo uye vazhinji vavo vasina kudzidza sezvatakaita kuti vanzwisise zvakaita saizvozvo ini ndikati Mwari vachapa mhinduro zvisinei nekuti zvakaoma sei Mwari vanogona kuzvipatsanura uye vozviita kuti zvive nyore nekuti tisu tiri chikamu chevanhu ivavo vari kushuvira vachinamatira zuva iroro uye nenguva iyoyo uye meso edu akatarisa kudenga uye tiri kutarisira kuuya kwake uye ndinongova nechokwadi chokuti achatiratidza zvino hazvisi kuzotitaurira zuva kana nguva nekuti hapana munhu achaziva izvozvo asi zviro kwazvo zvichatitaurira zuva revhiki ratiri kurarama kana tikangokwanisa kuzvibata zvino muchitsauko 4 Johani akatakurwa kukwira kumusoro pakarepo mushure mechechi Johani achikwira kumusoro akaona zera rose rakazara rechechi ipapo ndipo pandinoda kumira zvishomanani kuti nditaure kuti vanhu vazhinji avo vari kutarisira chimwe chinhu chikuru chinoshamisa chine simba kuti chiitike muzera remarudzi ivo vari kukanganisa zviro kwazvo zera rechechi nezvose zvichaitika panguva yekutonga kwemarudzi zvakanyorwa kubva kune zvakazarurwa 1 kusvika kune zvakazarurwa 3 zvichisanganisira nei pakati zvadaro chechi yakabvutwa uye ikatorwa kuenda kumusoro uye zvimwe zvose zveizvi kusvika kuchitsauko 19 ndeizvo zvinoitika kurudzi rwemajudha mushure mekunge chechi yakwira kumusoro uye iyoyo inguva yekutambudzika kukuru pasisina chinoitika pakati pemarudzi kunze nekuurayiwa nezvimwe zvakadaro sezvo chasvika kwazviri uye toona asi chechi pachayo yakatoenda pane chechi 13 pandima yekupedzisira yechitsauko 3 chazvakazarurwa apo panopera zera rechechi yeraodhikiya iro raiva rekupedzisira uye takatora zera rekereke rimwe nerimwe nguva yega yega chinhu chimwe nechimwe chakaitika nyeredzi imwe neimwe mutumwa mumwe nemumwe hunhu hwavo izvo zvavakaita uye tikazviunza zvichidzika nemunhoroondo kusvikira pane rekupedzisira chairo ndoku dhirowa ipapo chaipo pamufananidzo parutivi rwemadziro uye apo patakapedza mweya mutsvene wakapinda ndokugadzira denderedzwa rechinhu chimwe chete pamadziro uye ndokuzvizarura kuburikidza naiye pachake Ipo pano chaipo kwa tiri tose. Zino, mukuita izi. Zinovimba, pakupera kwa izi. Achauya. Nishimwe chinu, chino shamisa uye otirati za zekari. Kuti, tiripa nguva yekupedzi sira. Bangani venyu vakanzwa ya Kennedy. Zakataurwa nemutungamiri wenyika Kennedy. Zitaurwa nezvimwe zvakadaro. Bangani vakanzwa kufano taura uku. Kuti paticha sarote shika musi wandira 1 chakafano taurwa kuti dzose dziri mbiri United States ne Russia dzichange dzave madota ematombo akanyungudika ndizvo zvoga zvatinoda nguva yapera kufura zvatiri kufunga maona saka kana tave pedyo zvakadaro kusvikira kunyange vanhu venyika ino vari kufano taura chinhu ichi chikuru chiri kuzoitika zviri nani tive takachangamuka chinhu zvese zviri zvakanaka kureurura kwese kwakaitwa chinhu zvese zvakagadzirira ndeyekuti hatizive kuti inguva ipi iyo ishe vedu vachatidaidza uye apo pavachatidana kwirai kuno kumusoro zviri nani tinge takagadzirira uye zvichauya munguva iyo yamusingafungire rumutsiriro rukuru rwepentecost rwave kupera zvino tinozviona kwese kwese kuvamba kukuru kwekupedzisira mharidzo yakatoenda zvinhu zvese zvagadzirira zvino zvakamirira chechi yakatosimbiswa vakaipa vari kuwedzera kuita zvakaipa machechi ari kuwedzera kuita zvechechi vatsvene vari kuswedera padyo namwari zvipo zvemweya zviri kutanga kuwanda mumapoka madiki tave panguva yokupedzisira ndinoda rwiyo rwuya rwataisimboimba muchechi ndakatarisira kuuya kwezuva riya remireniyum rinofadza apo ishe vedu vakaropafadzwa vachauya vobvuta mwenga wavo akamirira voenda mwoyo wangu uri kuchema uine nyota yezuva iroro rekusunungurwa kunotapira apo muponesi wedu achadzoka panyika zvekare kumirira nguva iyoyo zvino muchitsauko 5 uye ndima 5 tinoona kuti muchidzidzo chedu chekumashure kuti takataura nezvemudzikinuri wehama uya uyo watakaona kuti aive Kristu tikazvifananidzira naRute Rute achitora sarudzo Rute achishumira Rute achizorora kutora sarudzo kwaive kururamiswa kushumira achizvigadzirira pachake kucheneswa kuzorora aive mweya mutsvene kusvikira mabiko emuchato auya zvakanaka sei chechi yakauya kuburikidza naJohn Wesley kururamiswa kana kuti Martin Luther kururamiswa kuburikidza naJohn Wesley kucheneswa kuburikidza nePentecost rubhabhatidzo rwomweya mutsvene uye zvino akazorora akamirira kuuya kwashe wake zvakanyatsokwana mudzikinuri wehama wedu vakuru vaitaura chokwadi vakamudana kuti gwayana rakange rave kuzova shumba semutongi iye aive gwayana munoziva raive nebhuku rakasimbiswa kanomwe apo bhuku parakatorwa basa rekureverera rakabva rapera zvino muchitsauko 3 chechi yakanga yakwira kumusoro asi zvino rudzikinuro rwuri kuzoziviswa kuti chechi yakadzikinura yakadzikinurwa sei chizaruro cheizvo zvakaitika munguva yezera rechechi munoona chechi yaenda saka ari kuratidza zvino muchitsauko 5 kuti akazviita sei chii chakaitika kuti akasimbisa chechi sei chizaruro chezita rake rubhabhatidzo rwemumvura vachishandisa zita rake upenyu husingaperi hapana gehena rekusingaperi mbeu yenyoka kuchengetedzwa kwekusingaperi dzidziso huru dzose kufanotemerwa kwechechi uko kwakazarurirwa kuchechi iye akuratidza kuti akazviita sei zvino hama yedu yepedyo inotambidzwa bhuku rerudzikinuro rakasimbiswa kanomwe kubva kumuridzi pepakutanga amen ndiani aiva tinoona aive muridzi pepakutanga mwari pachake zvino gwayana rakauya rikatora bhuku kubva muruoko rwerudyi rweuyo akanga agere pachigaro choushe ndiani aive gwayana mudzikinuri mudzikinuri wedu wehama hama yepedyo kune chechi uyo akauya akadzikinura Israeri Zvino tiri kuzopinda mune izvozvo mangwanani ano. Israeri yakadzikinurwa asi hazvina kuiswa kwavari nekuti ivo vakamuramba. Asi chechi yakagamuchira rudzikinuro rwavo uye ndiye mudzikinuri wehama wedu. Sezvo Boaz aifanira kudzikinura Naomi kuitira kuti awane Rute muMoabhi, mutorwa murudzi. Saka Kristu akadzikinura Israeri, akaisa rudzikinuro uye akarambwa. Munorangarira ruregerero rwekuti murume wacho akapfurwa, izvo zvandinombotaura dzimwe nguva, panguva yehondo yevagari vemunyika. Apo aive murume akanaka, akange asina mhosva, asi vakamuwana aine mhosva, kunyange aive nemhosva neimwe nzira yekuti akatiza munguva yehondo, uye vakamuwana aine mhosva. Zvino vakange vari kuzomupfura. Zvino mumwe murume akaenda kumutungamiri wenyika Lincoln uye akati, "VaLincoln, uyu murume muKristu." Iye akanga achityiswa. Mukomana wacho ndinoziva vanhu vake aingotya bedzi, akange asingarevi kuita chakaipa. Akatiza akati, "VaLincoln, zviri mumaoko enyu. Ndimi mega munokwanisa kumuregerera." VaLincoln vakatora chimedu chebepa nechinyoreso chavo ndokusaina, "Regererai uyu ningi ningi Abraham Lincoln." Iye ndokumhanya achidzokera kujeri uye akati, "Herino iri ine ruregerero rwako." Uye murume wacho ndokuti, "Ndinoramba kutarisa parwuri irwu rwaifanira kuva nechisimbiso chikuru parwuri. Rwaizova zvose. Uri ngoedza kundiita chiseko." Haasi Abraham Lincoln terani zvake aigona kusaina zita rake, asi vaitofanira kunyorwa nechisimbiso chake nezvimwe zvakadaro kana ruchibva kwaari. Uye murume wacho akamunyengetedza. Kunyange murume aiva mutirongo akafunga kuti akanga achitamba. Zvino ndokungofamba achienda. Mangwanani akatevera akapfurwa. Zvino mushure mekunge apfurwa, zvadaro pakave nekutongwa mudare rehurumende, nekuti Abraham Lincoln maawa 24 murume uyu asati apfurwa akasaina zita rake kuti murume uyu akanga aregererwa. Uye zvadaro hurumende yakamupfura zvakadaro. Zvadaro zvonzii, zvadaro dare rehurumende reUnited States rakati rakasvika pasarudzo iyi yematare ehurumende rikati, "Ruregerero harusi ruregerero kunze kwekunge rwakagamuchirwa seruregerero." Uye Jesu akadzikinura Israeri paKarivhari, asi rwakange rusiri ruregerero kwavari nekuti havana kurugamuchira seruregerero. Asi muchidzidzo chedu zvino chepamavhiki 40 aya tinoona kuti vakadzoka vakagamuchira ruregerero rwavo. Asi akadzikinura chechi. Zvadaro takaregererwa nekuti takagamuchira ropa raJesu Kristu seruregerero rwedu. Zvino tinoona kuti akanga ari mudzikinuri wehama wedu, uye akatora bhuku kubva muruoko rwemuridzi wepakutanga, iro igwaro renhaka kune rudzikinuro. Takazviona izvozvo. Unorangarira chidzidzo chacho here? Iro igwaro renhaka rerudzikinuro. Iro imvumo kunhaka pamwe naro, kuti Mwari vaida upenyu panzvimbo yerufu mubindu reEden. Zvadaro Jesu uyo wakarurama akafa uye ndokutora gwaro renhaka, uye ndokukwanisa kupamura zvisimbiso, ndokuzarura izvo zvakanga zviri mazviri, uye ndokupa nhaka iyo yakanga iri yake kune vanhu vake. Upenyu husingaperi uhwo hwaakagara nhaka nekuda kwokuita izvozvo. Iye akapfuudza upenyu hwake pachake kumashure uko paKarivhari, uye ndokuhugovera pakati pedu kuburikidza nemweya mutsvene. Ameni. Hakuna munhu ati zvachose akambokwanisa kusvika pakufunga nezverudo kuti irwo rwaiva chii. Izvo zvaakaita, Satani uyo aimbove muridzi nekuda kwekuva mubindu, anosungwa uye okandwa mudziva remoto. Mazuva ake apera. Jesu muevhangeri aive nemadunhurirwa mana. Takazvibata izvozvo. Mwanakomana waDhavhidhi mudyi wenhaka kuchigaro choushe. Mwanakomana waAbrahama chipo cheumambo. Mwanakomana wemunhu mudyi wenhaka yenyika. Mwanakomana waMwari mudyi wenhaka kuzvinhu zvose, chipo cheumambo. MuTestamende yekare midziyo hayaikwanisa kubatwa kwenguva yakareba kupfuura makore 50. Hayaikwanisa kutsakatiswa kubva kumuridzi wayo wepakutanga pamakore makumi mashanu. Uye pazuva rechimakumi mana, akabhadhara mubhadharo. Pazuva rechimakumi mashanu, rudzikinuro nesimba zvaive zvechechi zvakarasika mubindu reEdheni zvakadzikinurwa zvekare uye zvikatumirwa kwatiri kuburikidza nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene pazuva rechimakumi mashanu. Zvadaro takanhonga iri gwaro rakapetwa, isu takanhonga gwaro rakapetwa, kuti gwaro rakapetwa iri rakatambidzwa sei muruoko rwake, kuti sei Jeremiya muna Jeremiya 32:6 hama yake Hanameri akasiyirwa nhaka. Zvino vakange vave kuchienda muutapwa uhwo hwatiri kupinda mahuri pamwe naye mangwanani ano, utapwa uye raichengeterwa mumudziyo wevhu, zvinoratidza kuti simba ramwari nemagwaro akapetwa uye nezvakavanzika zvamwari zvinozivikanwa mumwoyo. Zano rerudzikinuro rwedu rimwe chete richichengeterwa mumidziyo yevhu, zita raJesu uye nechizaruro. Tinoona kuti iri rakanga rakasimbiswa nezvisimbiso zvinomwe, uye chisimbiso chimwe nechimwe chakanga chakamonerwa, uye apo chizaruro chaiuya aidhonza chisimbiso uye osunungura ichi overenga izvo zvaitaurwa nechisimbiso chacho. Zvadaro aisunungura rwunotevera rugwaro rwakapetwa uye overenga izvo zvaitaurwa nechisimbiso. Ndokusunungura rinotevera ndokuribudisa kunze uye kuti aone izvo zvakataurwa nechisimbiso chacho uye izvo zvaiva chizaruro chacho. Ndizvo chaizvo izvo zviri zvisimbiso zvinomwe zvedu izvo zvatiri kupinda mazviri munguva pfupi. Tinovimba kuti zvichadaro chisimbiso chimwe nechimwe apo pachinobviswa kubva mubhuku chinozomononorwa uye ndizvo zvicharatidza chaizvo zvakaitika. Tinoona kuti pane zvinomwe zvishanu muzano rerudzikinuro. Shanu ndiyo nhamba yacho, uye pane zvinomwe zviri zvishanu: zvisimbiso zvinomwe, mweya minomwe, vatumwa vanomwe, hwamanda nomwe, uye mazera manomwe ekereke. Saka muri kuona zvinomwe zviri zvishanu inyasha, shanu inyasha, uye nomwe kukwaniswa. Saka zviri kungomhanya zvakakwana chaizvo. Munoona zvakanaka. Sezvakaita chisimbiso chimwe nechimwe chakapamurwa mushoko ramwari chinozarura kuvanhu zera racho, zera racho ratiri kurarama mariri, mweya wezera, chechi yezera. Zvakazarurwa 10 kwokupedzisira. Tinoona apo chisimbiso chokupedzisira kwachakazarurwa. Tinoona mutumwa akamira netsoka imwe panyika uye neimwe iri pagungwa, nemaoko ake akasimudzwa kudenga uye aine muraraungu uri pamusoro pemusoro wake, achipika neuyo anorarama nekusingaperi-peri kuti nguva yapera. Apo pachisimbiso chokupedzisira, uye imi mirirai kusvikira tapinda mazviri zvisimbiso uye moona kuti chisimbiso ichocho chiri papi. Mushure mekunge maona mavhiki makumi manomwe zvadaro, moona kuti chisimbiso zviri papi. Nguva yapera, rudzikinuro rwapfuura. Ave zvino shumba nemutongi ndiye muponesi wako mangwanani ano, asi rimwe zuva achave mutongi wako. Ndima 8 kusvika yechi 1 14 yechitsauko 5 dzinoratidza nguva yegwayana yekuti rinamatwe zvese kudenga nepanyika. Bhuku rezvisimbiso zvinomwe gwayana rakakodzera mudzikinuri wehama, uye kubva pandima 8 kusvika pane 14 ngirozi dzinomunamata, vakuru vanomunamata, zvisikwa zvipenyu zvinomunamata, uye Johani akamunamata kwazvo kusvikira akati, chisikwa chese kudenga panyika pasi penyika chakandinzwa ndichiti, maropafadzo, kubwinya, simba, uchenjeri, masimba ngazvive kune gwayana. Nguva yekunamatwa kwegwayana mambo. Zvino chechi yaenda, rangarirai. Zvino ngativhurei kuna Dhanieri wechitsauko 9 uye ndima 1 kusvika 3. Uye zvadaro tiri kuzotora yechi 20 kusvika 27, nekuti uyu unongova munamato waDhanieri. Ndinoda kuti muverenge izvi kakawanda nemuvhiki rose zvino kusvikira mazvibata. Mugore rekutanga raDhariasi, mwanakomana wembeu yevaMedhia, uyo akanga aitwa mambo woushe hwavaKaradhiya, negore rekutanga rekubata kwake ushe, ini Dhanieri nzwisisa, ndakanzwisisa nemabhuku kuti nhamba yemakore iro shoko ramwari rakauya kuna muprofita Jeremiya kuti aizopedza makore makumi manomwe mukuparadzwa kweJerusarema. Zvino inotevera, ndakarinzira chiso changu kuna Ishe Mwari kuti nditsvage nekunyengetera nekukumbira nekutsanya. Ndakapfeka masaga nemadota ndikanyengetera kuna Jehovha Mwari, uye ndikareurura zvivi, uye anoramba achienda mberi kushikira zvino tasvika pandima 20 kuti tichengetedze nguva vanhu vakamira. Zvinoda kuti musvike kune yechi 20 kushikira tasvika zvino kune ndima 20. Zvino ndakati ndichitaura nekunyengetera pamwe nekureurura zvivi zvangu nezvivi zvevanhu vangu vaIsraeri uye ndichiunza zvikumbiro zvangu pamberi paJehovha Mwari wangu nekuda kwegomo dzvene raMwari wangu. Zvakadaro ndichiri kutaura pakunyengetera, nyangwe murume Gabrieri wandanga ndaona muchiratidzo pakutanga akatanga akakonzerwa kuti abhururuke nekukurumidza akandibata nenguva dzinenge dzekupirisa kwemanheru. Uye akandizivisa akataura neni uye akati, "O Danieri, ndauya zvino kuti ndikupe njere nekunzwisisa. Ko dai takakwanisa kungova tiri ipapo? Ko akamuwana sei?" Mumunamato, mutumwa, murume, macherechedza akamudaidza kuti murume. Uye uchangotanga kukumbira hangu murayiro wakauya, uye ndokuuya kuitira kuti iye aende. Zvino ndauya kuzokuratidza nekuti unodikanwa kwazvo. Kana naizvozvo nzwisisa nyaya yacho uye funga nezvechiratidzo. Vhiki dzina makumi manomwe dzakatemerwa pavanhu vako neguta rako tsvene, kana kuti guta rako, kupedzisa kudarika, kugumisa zvivi uye nekuyananisira kusarurama, uye nekuuyisa kururama kusingaperi, uye nekusimbisa chiratidzo nechiprofita nekuzodza nzvimbo tsvene-tsvene yechino chikonzero chakapetwa katanhatu chekuuya kwake. Zvinocherechedzai zvino. Naizvozvo chiziva uye unzwisise. Zvinoteererai kuti kubva pakutemwa kwemurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira kuna Mesiya muchinda achave mavhiki manomwe, vhiki dzina makumi matanhatu nembiri. Uye mugwagwa uchavakwa zvekare uye nemasvingo kunyange munguva dzekutambudzika. Kana vhiki dzina makumi matanhatu nembiri dzapera, Mesiya achabviswa, asi kwete nekuda kwake pachake. Uye vanhu vemuchinda anozouya, kuparadza guta nenzvimbo tsvene, asi kuguma kwazvo kuchauya nemafashamu kusvikira kumagumo ehondo, kuparadzwa kwakatarwa. Uye iye achasimbisa sungano, teererai, nevazhinji kwevhiki rimwe, remavhiki makumi manomwe aya. Uye pakati pevhiki achakonzera kuti chibayiro nekupirisa kuti zvipere, uye nekuda kwekupararira kwezvinonyangadza achariita kuti riparadzwe kunyange kusvikira pakuguma. Uye izvo zvakatarwa zvichadururwa pamusoro pezvakaparadzwa. Zvino hechino chidzidzo chedu chemisangano yedu mitatu, mina, mishanu inotevera. Chero hazvo zvichazarurwa nashe mavhiki makumi manomwe. Zvino ndichakumbira Doc kana achigona manheru ano kuti aise bhodhi rangu apo kuitira kuti ndikwanise kuzvinyora. Handidi kuti muzvipotse. Zvino munofanira kudzidza pamwe neni uye kudzidza zvakadzama kana kuti munozvipotsa. Uye ndinoda kuzvidhirowa pano pabhodhi, uye zvadaro imi mounza mapenzura enyu nemapepa, uye monyora pasi mazuva aya, nguva idzi, uye nezvose pamusoro pazvo. Zvino mavhiki makumi manomwe anotanga. Zvino batai izvi mushure mekunge chechi yabviswa. Zvino munhu wese anozvinzwisisa izvozvo ngaati ameni. Zvino mushure mekunge chechi yabviswa, zvakazarurwa 6:1 kusvika kuna zvakazarurwa 1921 zvakabatana nemavhiki makumi manomwe. Naizvozvo tinofanira kumira totsanangura tisati taenderera mberi. Tinofanira kumira uye totsanangura kuti sei mavhiki makumi manomwe aya, nekuti kana ukasadaro munozopotsa zvisimbiso zviya Munozo potsa, uamanda dzia. Munozo potsa, ndiro, zematenda dzia. Matenda ae, mwayambitatu, yechina, ia, yakaita sematachika. Namo, natu, dzia. Udzingo kashato chuku, mzimai arimuzuva. Munozo zipotsa zvese, kana mukasadaro nekuti. Zvinoitika, imo muno muvikirino. Rechima kumi manomwe. Ndimo mazvinoitika. Zvino, muprofita Daniel, akanga ava mubhabhironi kwemakore makumi matanhatu nemasere, imi munoda kuronda, zvinoenderana, uye murega zvipedzera henyu imwe nguva, nekuti ndakatozo, tozozvitarisa, makore makumi matanhatu nemasere, akaenda muutapwa muna BC 606, uye apo uchiratidzwa, pachakauya kwaari, yaive BC 538 kubva kuna 606, zvinosiya makumi matanhatu nemasere. Makore makumi matanhatu nemasere akange achiva muBhabhironi pakati pevaHedheni, asi zvakadaro aiva nekukunda. Amen. Isu hatikwanise kugara awa imwe, asi akange ave pakati chaipo pasina mumwe munhu kunze kweshamwari nhatu, uye ivo vari munzvimbo dzakasiyana dzeumambo. Asi Dhanieri akamira ega naMwari, akava nekukunda kwemakore makumi matanhatu nemasere. Pafunge ipapo, handidi kutanga kuparidza nekuti ino inofanira kuva mharidzo yekudzidzisa. Asi makore makumi matanhatu nemasere akange achengeta kukunda, uye asina kusvibiswa pamberi paMwari, asina rubhabhatidzo rwomweya mutsvene, asina ropa raJesu Kristu kuti rimureverere, aine ropa renzombe nembudzi nematsiru chete, izvo zvaifanira kupirisa muchivande nekuda kwetsika dzechiHedheni dzenyika iyoyo. Vakanga vaendeswa zasi ikoko, Jeremia akaprofita nezvazvo kuti vakanga vachaenda zasi. Zvino Daniel, ini zvangu, akanga atanga kuona kuti nguva yakanga yava kuswedera sezvatiri nhasi. Daniel akatanga kunzwisisa, akadaro kuburikidza nekuverenga mabhuku, uye negore rekutanga rekubata ushe kwa Daniel mukutonga, ini Daniel ndakanzwisisa nemabhuku namba yemakore. Naizvozvo shoko raJehovha rakauya kuna muprofita Jeremia kuti aifanira kuzopedzwa ari makore makumi manomwe ari mukuparadzwa kweJerusarema. Jeremia muna BC 606 akaprofita nekuda kwezvivi zvavo, uye nekusava neumwari kuti aizove makore makumi manomwe. Munorangarira, aiva nemumwe muprofita akauya muzuva iroro. Handikwanisi kudana zita rake panguva ino, ndinokwanisa kuribata kuitira imimo mumaminitsi mashoma kana ndaizotarisa kumashure kwekanguva. Asi akauya akati, Jeremia, wakanganisa, Mwari vari kuzongochengeta Israeri zasi uku kwemazuva akati kweakati angangoita makore maviri. Jeremia akati, ngazvive sokudaro. Amen. Akati, asi chimbomira zvishoma, ngationesanei iwe neni mumwe nemumwe sevaprofita. Akati, rangarira, pakange paine avo vakaprofita tisati tauya, uye vakataura zvinhu zvakanga zvisiri izvo, uye Mwari vakashanda navo nekuda kwekutaura zvinhu zvakacheyama. Saka ngativei nechokwadi, asi Ishe Mwari vakandiudza kuti pachine makore makumi manomwe nazvino, Mwari vakarova muprofita iyeye wenhema, vakatora upenyu hwake gore rimwe chete iroro. Nekuti Mwari vakanga vaudza muprofita uyu wechokwadi kuti kwaive nemakore makumi manomwe. Uye ndinoda kuti imi mucherechedze kuti sei Dhanieri, kunyangwe ari mutorwa, kunyangwe akadzingwa kubva kuvanhu vake, akadzingwa kubva kuchechi yake, asina shumiro imwe yechechi, asina chechi zvayo yekuenda, pasina chero nziyo zvadzo dzingaimbwa, asi idzo dzaaimba ega pakati pezvose izvi. Asi akaramba akabatirira pane izvo zvakataurwa nemuprofita uya. Amen. Amen. Pasina chechi yekuenda kwairi, pasina munhu wekuwadzana naye, munhu wese aenda kutemberi dzevaHedheni, munhu wese ainamata zvinopunzo zvavo. Pasina nziyo dzechiKristu, hapana aitenda chinhu chimwe chete chaaitenda. Uye mumakore makumi matanhatu nemasere kubva ari mujaya ane makore angangoita gumi nemaviri, gumi nemana ekuberekwa, apo paakaendeswa zasi ikoko akaramba akatendeka kuna Mwari, uye akanzwisisa nechiprofita chaJeremia kuti mazuva akange ave kutozadziswa. Ko izvozvo zvaizoyambira sei moyo wechero muprofita waMwari wechokwadi nhasi kuti notarisa kumashure uye toona izvo zvakataurwa nemuprofita wechokwadi uyu uye toziva kuti tave panguva yekupedzisira. Akati, ndakanzwisisa nemabhuku ayo Jeremia, hama yangu, mazhinji makore mazhinji apfuura. Akaprofita kuti Israeri yaizogara zasi kuno makore makumi manomwe uye nguva iyoyo yave kuda kuzadzikiswa uye ndokuzvigadzirira pachake uye akadanira kutsanya ndokuzvichenesa pachake uye apo madota nemasaga ndokuzviisa pamusoro wake ndokutanga kutsanya nekunamata kuti anzwisise pamusoro pekuti izuva ripi ravairarama mariri. Zvino kana Dhanieri muprofita washe aigona kuverenga mabhuku aJeremia uye zvikamuunza panzvimbo yakadaro zvekuti kunyange Israeri ichibuda vese zvavo vari vapenyu vaibuda kubva muBhabhironi kuti vadzokere kumusha, zvakamuita kuti atsanye nemasaga nemadota. Ko zvakanyanya zvakadini zvazvinofanira kuita kuchechi yaMwari vapenyu kuziva kuti nguva iri kupera uye haichazovapo uye kuuya kwaIshe Jesu Kristu uye nemireniyamu huru yagadzirira kupinda. Ko tingapedza nguva isina basa sei tichitamba makasa kugomba rekushambira nemisi yesvondo pasina nguva yashe kungomhanya uchidzika kana mufudzi vakataura pamusoro pechimwewo chinhu chausingade iwe urosimuka wobva wabuda uye kana chechi ikatora nguva yakarebesa handiti iwe haufadzwe nazvo. Tarisai pachinhano chedu, tarisai izvo zvatiri kuita, enzanisai upenyu hwedu nemuprofita iyeye, murume mumwe chete muumambo hwese asina chechi yekuenda kwairi uye pasina kana kupi zvako kwekuenda. Yakanga yaputswa uye yapisirwa pasi guta rake, vanhu vake vaiva vatapwa makore makumi matanhatu nemasere makumi matanhatu nemasere makumi matanhatu nemapfumbamwe makumi manomwe aiva nemakore maviri akanga asara. Saka paakatanga kuverenga mubhuku uye akaona kuti nguva yakanga yoswedera yekuzadzisa kuti izadziswe, akaenda kuna Mwari mumunamato kuti azive nezvazvo. Inguva yakadini, chii chatiri kuita apo marudzi ari kupamuka, gungwa riri kuomba, mwoyo yevanhu iri kukundika nekutya, kuvhiringidzika kwenguva. Zvinhu zvese izvi chinyorwa chiri pamadziro. Kuparara kwemarudzi, mhando dzese dzeuipi dziri kuitika munyika, nemakakatanwa nekurwa nekushushana uye nezvombo zvakarembera muzvivakwa zvekuchengetera ndege zvekuti nyika iki imwe chete yakakura seCuba zasi kuno inokwanisa kuparadza pasi rose mumaminitsi gumi uye ivo vachiitirana nharo mumwe nemumwe, vanhu vasina umwari, avo vasingazive Mwari uye vasingazivi simba rake uye Mweya Mutsvene uri muchechi uchifamba pakati pevasanangurwa uchizviratidza pachawo uri mupenyu mushure memakore zviuru zviviri kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Ko tingagare sei muhusimbe? Ko tingagomhanya sei nepamusoro pazvo? Inguva yekunge tichiongorora takatarisira kusvika kwenguva huru iyoyo. Zvino akaverenga muna Jeremia chitsauko 25. Ngativhurei muna Jeremia chitsauko 25 uye toverenga izvo zvakataurwa naJeremia. Chaizvoizvo ngatitangirei pandima 8 nekuti zviri ndinoda kuti muve nechokwadi chekuzvibata. Ndima 11 ndipo pandanga ndanyora pasi pano kuti ndiverenge, asi ngatitangirei pandima 8. Naizvozvo zvanzi naJehovha wehondo, ndinongozvifarira izvozvo apo pandinokwanisa kunzwa muprofita achisimuka nezvanzi naJehovha Mwari, hama ndizvozvo pandiri ndizvo zvinozvigadzirisa, ndizvo zvose zvazvo. Zvanzi naJehovha wehondo, nekuti hamuna kunzwa mashoko angu, tarira ndichatuma nokuzotora mhuri dzose dzekumusoro, zvanzi naJehovha, uye nane Bukadinezari, mambo we Babiloni, muranda wangu, uye, ndiva uise zvekare, varwe nenyika ino, uye varwe nemageremo, uye varwe nemarudzi ose akapoteredza, uye nchava paradza zvachose. Rangarirai, ivo vaiva vasanangurwa vamwari, avo, bari, kutaura nezvavo, vakanga vasiri vanhu vasingatendi muna Mwari. Vaive nhengo dzechechi, pamusoro pazvo, ndichabvisa kwavari, inzwira kuseka, inzwira kufara. Zvakangoita sezvatinazvo nhasi, yose rock and roll, Ricky na Elvis. Uye, inzwira chikomba, inzwira shiri, kana kuti. Rumwenga waro, ruja, weguyo, mwenje wekenduru, uye nenyika ino yese, richava dongo. Inzwai mporofita iye achidani zira, nyika ino yose, richava dongo.
I'm not to impersonate this great servant of God, but I prophesy that this
uye kwete kutevedzera muranda mukuru wa Mwari uyu. Asi ndino porofita kuti nyika ino yese ichava dongo. Mwari vacharanga nyika ino nekuda kwezviri zvayo. Kana Mwari vasina kumbotendera Israeri vasanangurwa vavo mbeu yaAbrahama uyo wavakaita sungano nevimbiso naye kana vaisavarega vakadaro kana vaita zvakacheyama. Kunyangwe vaive vanonamata kusvika pekupedzisira, vaive nemachechi makuru nevapurisita uye nevanarabhi, asi nekuda kwehunhu hwakashata nezvinhu pakati pavo, uye Mwari vakavaita kuti vakohwe zvavakadyara saizvozvo, ndizvo zvatichawana. Ndima 11. Nyika ino yese ichava dongo uye nechishamiso, nokuti munhu wese anongotarisa uye oti hezvoka zvavari. Vakanga vari vakuru kwazvo, tarisai zvavari zvino. Uye marudzi aya achashumira mambo weBhabhironi makore makumi manomwe. Iyoyo inguva yeupenyu hwese. Ndipo apo amai vako vekare vakaropafadzwa vachembera pavaive vari mucheche. Vaive imomo vasina Mwari, vasina chechi, vasina rwiyo, vasina kana chinhu. Kuchizvarwa chakazara, kusvikira chizvarwa ichocho chakatadza, chafa chose. Uye zvichaitika kuti kana makore makumi manomwe azadziswa, kuti ndicharanga mambo weBhabhironi norudzi irworwo, zvanzi naJehovha pamusoro pekusarurama kwavo nenyika yevaKaradhea, uye ndichaiita dongo nekusingaperi, uye ndichauyisa pamusoro penyika iyoyo mashoko angu ose andakataura pamusoro payo, kunyange zvose zvakanyorwa mubhuku rino, izvo zvakaprofitwa naJeremia achipesana nemarudzi ose. Nekuti marudzi mazhinji nemadzimambo makuru vachazvishumira pachavo, pachavo nekuda kwavo zvakare, uye ini ndichavaripira zvichienderana nemabasa avo nezvinoenderana nemashoko avo emaoko avo pachavo. Nekuti zvanzi naJehovha Mwari weIsraeri, pandiri, tora mukombe wewaini yekutsamwa kuruoko rwangu, uye ukonzere marudzi ese andinokutumira kwaari kuti anwe kubva mauri. Nemamwe mashoko, Jeremia, ndakupa shoko iri, usarambe wakagara, usagare munzvimbo imwe chete, asi profita kumarudzi ose. Muri kuzvitevera here? Profita kurudzi rwose, ratidza zviratidzo nezvishamiso zvangu, uye waita kuti vazive kuti ndiri kuuya kuzoita izvi. Uye vachanwa vagodzadzarika nekupenga nekuda kweshoko randichatumira pakati pavo. Chii chavanoita muzuva rino chairo? Ivo vanokudana kuti muprofita wenhema, vokudana kuti murerutsi, vokudana kuti mupengereki, muuki, kana kuti muroti wezviroto, kana kuti imwe mhando yemuverengi wepfungwa. Vachange vachipenga, uye inzwi rekuti kupenga kana ukaripasanura rinoreva kurasika pfungwa. Vachanyatso rasika pfungwa, uye voti Musateerere kune muumburuki mutsvene uyo. Zvisina maturo izvo. Nekuda kweshoko rarichatumira pakati pavo. Muri kuona nhoroondo ichizvidzokorora pachayo here? Jeremia haibvumirana nevafarise vavo vasadhuse vaherodhi chero zvipi zvavaigona kuve vari iye akangoburitsa shoko kunze uye rakavaita vose kuti vamupengere chii zvino cherechedzai uye ipapo ndakatora mukombe paruoko rwajehovha ndikakonzera kuti marudzi ose ainwe jeremiya haana kugara kumba Jeremia haana kuogara panzvimbo imwe diki asi akakonzera kuti marudzi ose ainwe andakatumirwa kwaari naJehovha. Jeremia akatora shoko rashe, waini yeshoko rake, uye waini isimba reshoko rake. Waini ine simba, waini inodhaka, waini ine simba shure kwayo. Uye ndakatora shoko rashe, akadaro Jeremia. Ndokuriratidza. Waini simba riri mariri ndakari ratidza pamberi pavo uye havana kuda kurinzwa Mwari vakati zvino ndichavaendesa kwemakore makumi manomwe muBhabhironi ndizvo chaizvo zvavakangoita vakarurama nevasakarurama vakaenda zvakafanana zvino kudzokera kuchidzidzo Danieri akanga achiverenga ingofungai Danieri akaverenga mashoko mamwe chete iwayo atiri kuverenga mangwanani ano Danieri akaverenga Bhaibheri rimwe chete nyora dzemutauro dzimwe chete mitsara dzimwe chete zvinhu zvimwe chete izvo zvandiri kuburikidza nekubatsira kwamwari zvakuverengerai mumharidzo shoma dzinotevera chinhu chimwe chete kukuratidzai kuti tava panguva yekupedzisira uye Danieri achitora shoko kubva kuna Jeremia anoenda zasi muBhabhironi uye aive muprofita akazodzwa uye akaita zvishamiso chiratidzo aigona kududzira ndimi dzisingazivikanwi uye akaita zviratidzo nezvishamiso pakati pavo zvisinei akamira ega ari pachake amen akamira ari ega asi Jeremia akange anyora mashoko aya makore mazhinji akawanda zvisati zvaitika uye Danieri achidudzira shoko akawanda nai zvinomira zvishoma tava kusvika pedyo nenguva yekuguma nekuti ndatori ndiri zasi kuno kwemakore makumi matanhatu nemasere uye muprofita washe amen hama yangu muprofita wechokwadi wamwari akazviratidza pachake kuva muprofita akaprofita kwatiri ndinazvo pano zvakanyorwa mubhuku iro rakati makore makumi manomwe achazadziswa o ishe mwari tava kusvika pedyo nemagumo chizvarwa chose ichocho chakafa muchaitei zvino ishe imi makavimbisa kutitumira uye akazviisa pachake muchinhanho chokuti anamate o mwari kana pakambove nenguva yatinofanira kunge chizviisa muchinhanho chokuti tinamate ndeino nekuti isu semuranda wake wechokwadi tinoona netsamba dzemuapostora neyambiro dzemweya mutsvene kuti tiri muzuva rekupedzisira mweya mutsvene unotaura kuti mumazuva ekupedzisira vanhu vachave nemisoro mikukutu vanokarira zvepamusoro vanoda mafaro kupfuura zvavanoita mwari vaputsi vesungano vapomeri venhema vasingazvidzori uye vanozvidza avo vakanaka ndinonzwisisa netsamba uye ndinonzwisisa kuti kuchauya vaseki muzuva rekupedzisira ndinonzwisisa kuti kuchave nenyika ichipesana neimwe nyika muzuva rekupedzisira ndinonzwisisa kuti kuchave nemafungu emvura muzuva rekupedzisira ndinonzwisisa kuti kuchave nezvinoonekwa zvinotyisa zvakaita sezviedza zvinobhururuka muchadenga zvionwa zvisinganzwisisike uye mwoyo yevanhu ichange ichikundikana nekutya hachave nekusagadzikana kwenguva uye nekushushikana pakati pevanhu ndakaverenga kuti vose vachapinda mumasangano nemachechi uye vova nemubatanidzwa muzuva rekupedzisira. Ndinonzwisisa kuti madzimai achagera vhudzi ravo muzuva rekupedzisira. Ndinonzwisisa kuti vachapfeka hanzu pfupi uye vofamba neshangu dzine hiri dzakakwirira vachiita ruzha pavanenge vachienda muzuva rekupedzisira. Ndinonzwisisa kuti mufaro uchange wakaderera kwazvo muzuva rekupedzisira. Ndinonzwisisa kuti vaparidzi vachave vafudzi venhema muzuva rekupedzisira, avo vanozorerutsa uye vasingape vanhu kudya kweshoko ramwari asi vachatevera zvitendwa nezvinhu pachinzvimbo chacho. Asi ndinonzwisisa kuti kuchave nenzwi richauya mumazuva ekupedzisira richidanidzira kubva murenje, richidanira vanhu kuti vadzokere kumaridzo yepamavambo, kudzokera kuzvinhu zvamwari. Ndinonzwisisa nebhuku kuti zvinhu izvozvo zvichaitika. Ndinonzwisisa kuti mumazuva ekupedzisira kuchauya nzara, machechi achange ari muurongwa zvakanyanya uye akagadzikana kwazvo nezvimwe zvose zvekuti mumazuva ekupedzisira kuchauya nzara, uye isati iri yezvekudya nemvura chete asi yekunzwa shoko ramwari rechokwadi. Uye vanhu vachaenda kubva kumabvazuva, kubva kumadokero, kubva kuchamhembe nekumaodzanyemba vachitsvaga kunzwa shoko ramwari rechokwadi. Asi machechi achange ari muurongwa zvakanyanya uye akaomesa zvekuti vachatadza kurinzwa. Ndinonzwisisa izvozvo nemabhuku. Asi muzuva iroro, o Mwari, pachava nedavi richasimuka kubva kuna Dhavhidhi. Ndinonzwisisa kuti achatumira Eriya zuva iroro risati rasvika panguva yekupedzisira, uye achange aine maridzo iyo ichatendeutsa mwoyo yevana kudzokera kumadzibaba, kuitendeutsa kudzokera kumavambo, kudzokera zvekare kumagumo, uye votanga. Ndinonzwisisa kuti izvozvo zvichaitika mweya usati wabva muchechi yemarudzi uchidzokera kumajudha. Uye handinzwisise netsamba chete, ndinodaro kuburikidza neshoko, neshoko rakanyorwa kuti Israeri ichadzokera kumusha kwayo. Uye ndiri kuiona ichipinda. Ndinonzwisisa nematsamba evaprofita kuti Israeri ichava rudzi vachavandudza zvekare kunamata mutemberi. Mwari vachatanga kushanda nayo zvekare apo painosvika munyika yayo. Vaprofita vaviri vachasimuka mumazuva ekupedzisira pamwe navo. Ndinonzwisisa kudaro sezvo apo chechi yemarudzi painenge yobuda, vaprofita vaviri vachasvika, Erisha naMozisi, kune Israeri. Chazviwana patinenge tichipfuura. Muprofita akaona kuti nguva yakanga yatove pedyo kuzadzikiswa zasi uko muBhabhironi. Zvakanaka. Gabrieri anoonekwa kuzoratidza kwete chete izvo zvaakanga achikumbira, asi kuzomuudza zvese zvichidzika nenzira yose izvo zvakanga zvakatarirwa rudzi rwemaJudha nzira yose kusvika kumagumo. Ameni. Iye akakumbira zvishoma ndokuwana chinhu chacho chose. Akangokumbira bedzi kuti azive. Dhanieri aedza kuti azive kwasara nguva yakadini Ishe pazvichazova zvino. Muprofita Jeremiya muranda wenyu, hama yangu, akaprofita makore makumi matanhatu nemasere apfuura, uye akati pane makore makumi manomwe ayo vanhu ava vachagara imo muno. Chizvarwa chose chakare chaizvoizvo chatopera zvino. Pane chizvarwa chekare chePendekost chakasimuka makore makumi mana apfuura. Varwi vekare vaidanwa kudaro. Ivo vakaita sangano, vakarova uye vakakakavara nzira yose pagomo reHorebhi neNebho kupfuura nekwese ikoko. Asi pakupedzisira tiri parwizi zvino, vari kuzomutsa mumwe musha ana Joshua kuti avayambutse. Murayiro wakakundikana, Mozisi akaenda nawo. Mozisi akakundika, Joshua akavayambutsa. Tinoona kuti masangano akundikana, asi mweya wamwari Joshua izwire kuti Joshua rinoreva Jesu muponesi wedu, kuti mweya mutsvene uchauya muchechi, kwete sangano, asi mweya mutsvene uchapinda pakati pevanhu uye womugadzirira kuti akwire kumusoro oyambuka Jorodhani. ndinonzwisisa nekuverenga bhuku kuti ndizvo zvichaitika uye mwari vanoziva kuti ndizvo zvandiri kutsvaka zvino kuti ndigonyaradza vanhu vavo uye ndivaudze izvo zvavapedyo zvose pano mangwanani ano uye nekunze munyika uko uchaenda matepi aya pasi rose kuti tave panguva yekuguma akazarura nzira yose kusvikira umambo hwadzoreredzwa zvakazara uye nemereniyamu ichipinda ndiro raive shoko ragabhurieri akati ndauya kuzokuudza kuti pane makore makumi manomwe mavhiki makumi manomwe nazvino akatarwa pamusoro pevanhu vako akatarwa kusvika kumagumo echizvarwa chemajudha pane mavhiki makumi manomwe zvino tarisai izvo zvaakataura kuti zvino kubva pakuenda kunodzoreredza vhiki dzina makumi manomwe dzakatemerwa vanhu vako uye nepamusoro perako guta guta rako bhabhironi rakanga risiri guta rake ani ndekupi kwaiva neguta rake jerusarema zvino kana tasvika kune nomwe kana kuti kusimbiswa kwakapetwa katanhatu taona kuti guta iroro nderipi uye toriunza zasi uye toratidza kuti raiva chii ndiani uyo akarivamba kuti rakabva kupi richagara nguva yakareba zvakadini zvichavakwa zvekare here munguva yakadini zvinhu zvikuru zvakatimirira isu zvakanaka vhiki dzina makumi manomwe dzakatemerwa vanhu vako uye nepamusoro perako guta kupedzisa kudarika zvino haana kumboti dhanieri asina kupokana asi izvo zvaakamuudza kuti mavhiki makumi manomwe akange ndinoreva makore makumi manomwe akange oda kutopera makumi matanhatu nemasere kwangosara makore maviri uye tinoona kuti chiprofita chejeremiya chakanyatsorova chaipo pakananga makore maviri akatevera vakabuda nehemiya akaenda akanopiwa tsamba kubva kuna mambo ndokuvaka rusvingo munguva yekutambudzika vakashanda iye akati rusvingo teererai kune izvi kupedzisa kudarika kugumisa chivi kugumisa chivi kuna ani majudha akatarirwa pamusoro pevanhu vako kwete pamusoro pemarudzi pamusoro pevanhu vako majudha uye neguta rako kwete New York kwete Boston Philadelphia Chicago Los Angeles Rome asi pamusoro peguta rako Jerusarema uye kupedzisa kudarika kugumisa chivi kuita yananisiro yekusarurama nekuunza kururama kwekusingaperi nekusimbisa chiratidzo nechiprofita uye nekuzodza nzvimbo tsvene tsvene tarisai naizvozvo chiziva uye unzwisise kuti kubva pakutemwa kwemurayiro wokuvandudza nekuvaka zvekare jerusarema iro raiva guta rake kusvika mesiya muchinda achave manomwe nemakumi manomwe mavhiki mirirai kusvika tapinda mune izvozvo ini zvangu iroro iropafadzo iro ini ndiri kuzozviwanira tambo kuzvisungira pachangu panzvimbo pano akazvizarura nzira yose kusvika zasi akati handisi kuzokutaurira zvino bedzi kuti iwo makore maviri ave kutongoda achapedziswa achazadziswa uye isu tese tinoziva kuti vakagara ikoko nemakore makumi manomwe uye ndokubuda chaizvo sezvakanga zvataurwa nemuprofita uye Isaya kana kuti ndinoreva Dhanieri akatenda muprofita iyeye saka hepano paaive akagadzirira zvakanaka uye iye uye zvino apo gabhurieri paakauya akati ndauya kuzokuratidza nzira yose kuzozarura kwauri zvinhu izvo nzira yose kusvika kumagumo maona tarisai chinyangadzo hachachiita kuti chive dongo kunyange kusvikira kumagumo magumo kunoperera zvinhu zvose ndiri kuzokuratidza izvo zvichaitika zvino teererai zvibatei ini dhanieri ndatumwa iwe unodikanwa kudenga uye ndanzwa minamato yako uye ndaburuka zvino kuti ndikuudze izvo zvakatarirwa majudha nejerusarema kubva iye zvino kusvikira pakupera kwemagumo chinhu chacho chose zvino munonzwisisa here kirasi kana tikakwanisa kuziva kuti mavhiki makumi manomwe aya chii tinobva taziva apo panozova nemagumo ini zvangu mwari tibatsirei kuti tizvizive rinotitaurira chaizvo izvo pane imwe nzvimbo mumapeji aya Chaizho izho, kuva panguva iyoyo, kushika panguva ino, kushikira kumagumo. Uye, hazvipotse neminiti imwe zvayo. Kuti shoko ramwari guru apo mwari pavakagadzira nyika uye vakaisa kugwara nayo uye ndakanga ndichiparidza humwe usiku shondo manheru kuti hapana kana chinokundika handiti nyika ino inotenderera zvakanyatsokwana kusvikira vanokwanisa kukutaurira chaipo pachapfuura zuva nemwedzi mumakore makumi maviri kubva nhasi kusvika paminiti yacho chaiyo ini handikwanise kukutaurirai newachi ipi zvayo yatinayo mune pasi rose inozorasikirwa nemaminitsi maviri kana matatu pamwedzi kana kuwedzera maminitsi maviri kana matatu yakanakisisa yatinayo hatigone kugadzira kana chinhu chakakwana zvakadaro nekuti pane nguva nechinhu chimwe chete chakakwana ndimwari uye mwari neshoko ravo vamwe chete saka shoko ramwari rakakwana uye kana tikakwanisa kutsvaga mazuva ano tichawana chaizvo izvo apo pachange paine magumo mazvibata here zvakatarirwa kusvika kumagumo ndima 24 vanhu vako neguta rako dzvene rinova Jerusarema ndine 21 ndima 24 pano Jesu akataura pamusoro peizvi muna Mateo 24 zvino hama Collins kana vari pano mangwanani ano handizivi kuti varipo here kana kuti kwete mune mibvunzo mumwe usiku vakabvunza mubvunzo ndinodayira kuti zvakanaka kuti ndizvitaure hama Collins nezvechinyangadzo chinoparadza munoona izvo zvazvaireva Jesu akataura nezvazvo muna Mateo chitsauko 24 uye tinozviona hongu Mateo 24:15 zvino regai ndingowana ipapo nekukurumidza kuitira kuti mukwanise kuona kuti chii Jesu achitaura pamusoro pechinhu chimwe chete pano achitaura zvekumashure kuna Dhanieri Mateo 24:15 kune imi muri kunyora pasi ndinoda kuti imi mumwe nemumwe zvino kunyanya manheru ano nesvondo inotevera hunzai mapenzura nemapepa nekuti tiri kunze kwekunge uine tepi 24 uye ndima 15 uye apo naizvozvo uye kana imi naizvozvo muchiona nyangadzi yokuparadza yakarehwa nezvayo nemuprofita Dhanieri fungai aya makore mazana mana ane makumi masere nematatu mana mashanu makumi masere nematanhatu zvisati zvaitika makore mazana mana ane makumi masere nematanhatu zvisati zvaitika Dhanieri muprofita yakamira panzvimbo tsvene zvinotarisai bhaibheri renyu zviri mumabhuraketsi uyo anorava ngaanzwisise zvino ari kutaura kumajudha vanoda kuziva kuti zvakadiniko netemberi iyi ko ichaparadzwa rini ko ichavakwa zvekare rini ko ndirini apo pachasvika nguva yekuti hapazove nedombo rimwe pamusoro perimwe zvichatora nguva yakareba zvakadini akati pamunoona chinyangadzo chinoparadza chakamira apo Dhanieri chakamira panzvimbo tsvene akati pamunoona izvi zvichiitika zvinoregai uyo anoverenga anzwisise izvo zvaari kutaura nezvazvo ndicho chikonzero tiri kunamata kuna mwari kuti vanyatsozviita zvakakwana zvekuti hapazove nemumvuri mumwe wekupokana nekuti hatifaniri kuisa dudziro yedu pachedu kuzvinhu izvozvo zvinofanira kuuya kubudikidza nezvanzi naJehovha saka ndiri kuzvisiya zviri ipapo chaipo kusvikira ndanzwisisa ndokuzarura zvinhu zvose kwaari icho chinyangadzo uye rangarirai zvine dudziro yakapetwa kaviri chezvakaita ndaana mwanakomana wangu kubva muIjipita sezvo Israeri yakadanwa ndokubuda saizvozvowo Jesu mwanakomana wavo akadanwa ndokubuda uye zvichange zvingori izvo chaizvo zvichaitika sechokwadi sekumira kwandakaita pano uye vakazviita nenzira yekuti uye vakazviita zvese zvakavanzwa zvose zvakavanzwa kubva kune chechi oh patichapinda zasi mune izvozvo mune kunzwisisa kwakapetwa katanhatu kuti ivo vakava neizvi zvose sei zvakavanzwa kune chechi kuitira kuti chechi inge ichizvitarisira miniti yega yega isingazive apo paachange achona asi zvino zera rechechi rava kuda kutopera saka iyo yagadzirira zvino kuitira kuuya iri kungogadzirira. Iri ndiro rimwe remagwaro akakosha kwazvo mubhuku. Ko rinoitei? Rinotaura ezvekuvharwa kwerudzi rwemajudha, vanhu vechijudha. Rugwaro urwu mavhiki makumi manomwe runoburitsa pachena uye kutaura chaizvo kubva panguva iyo Dhanieri yaakatanga ikoko kusvikira kwekupedzisira kwemagumo. Ndirwo rumwe rewatch hurusa vangani vakandinzwa ndichiti, kana uchida kuziva kuti izuva ripi revhiki, tarisa pakarenda. Kana uchida kuziva kuti inguva ipi yatiri kurarama mairi, tarisa majudha. Ndizvozvo, pane karenda yamwari yakatorwa kubva pano chaipo. Chero mudzidzi upi zvake wezvechitendero, chero mudzidzi upi zvake webhaibheri, chero ani zvake anokuudza kuti ichi ndicho chiringazuva, majudha. Zvino inguva yakadini yatiinayo? Ingori vanhu kupisa oi hazvine nechekuita nemarudzi. Zvisimbiso zvinomwe izvi, matenda manomwe, nhamo nomwe, hwamanda nomwe, hazvina kana chinhu chimwe chekuita. Chechi yemarudzi ichange iri mukubwinya panguva iyoyo. Hazvinei kana nechekuita nesu. Chechi yemarudzi zvinongoshanda bedzi neIsraeri, Dhanieri, vanhu vako neJerusarema. Zvino uye zvokuritsa pachena zvokwadi dzekuti Mwari vanoshanda bedzi nemajudha kana vari munyika yavo. Hareruya! Ipapo ndipo pandinofunga kuti chasvika pamwongo ipapo chaipo. Iyo vanogara vachizama kuiti ndeyekubva panguva iyo Israeri yaiva ikoko panguva yaDhanieri. Uye mumwe munyori mukuru, nekuti ndinoziva vamwe vevateveri vake vagere pano, handizvitauri asi ndicho chikonzero yaive nezvinhu zvose izvi zvenhema. Maiziva here kuti sei vamillerite vasati vava masavada izvo zvavakaita kumusoro kuno muna 1919 vakatora mapapiro avo, imi mose makaona mubepa rekurya, uye vakauya kumusoro kuno kuti vabhururuke vachienda mangwanani iwayo? Kwaive kuri kutora mavhiki makumi manomwe aDhanieri vamillerite. Zvadaro gare gare kuburikidza namai Ellen White avo vaive muprofita kadzi wavo vakatendeuka ndokuzvidana kuti masavada, uye zvino vakashandura zita ravo kuva The Voice of Prophets. Maona mazita matatu akasiyana echinamato chimwe chete chakatsauka. Zvino asi vakange vakachema nekuti vaedza kuisa mavhiki makumi manomwe iwayo kune vese vaviri, majudha nemarudzi, uye anoti pano ndezvevanhu vako. Uye Mwari havana kungobvira vashande nemujudha kunze kweParastina. Uye apo Mesiya pamavhiki makumi manomwe nemaviri akagurwa, kwete nekuda kwake pachake, nekuda kwedu akagurwa. Israeri yakaparadzirwa, uye havana zvachose kumbodzokera kumusha kwavo kusvikira makore mashoma ekupedzisera apfuura. Saka nguva yakanga isiri kuverengwa imomo kuzera rechechi. Muri kuzvibata here? Hayaizove 1919 ndinogona kuratidza kuti chimwe chinhu chakaitika muna 1919. Asi ndipo apo mutumwa uya, mharidzo yemutumwa wechitatu yakarova, uye nhamo ndokuenda chaizvo izvo. Asi yakanga isiri iyo. Ndipo apo hondo payakamiswa nenzira isinganzwisisike, tinozviwana muchitsauko 7 kana tasvika kwachiri, kana tasvika kuchitsauko 7. Imi mose makandinzwa ndichizviparidza izvozvo nguva zhinji. Munoona apo shoko remutumwa parakati batai mhepo ina dzenyika kusvikira tasimbisa majudha varanda. Uye zvino vakaramba vakamirira kusvikira zira rose remarudzi range rabuda. Zvadaro apo paanouya achipinda, ipapo anobva asimbisa majudha zviuru zvine 144. Vanobva vagamuchira mweya mutsvene. Hapo pane zviuru zvine 144 zvasimbiswa zvakazarurwa 7. Makaiverenga? Uye ndakaona namba huru kwazvo vatove kudenga. Johani akaona veose marudzi, ndimi nenyika. Uye iwo vakamira pamberi paMwari vakabata michindwe mumaoko avo, vakapfeka nguo chena vachiimba haleruya, ameni, kubwinya, uchenjeri, kukudzwa, masimba, simba ngazvive kuna Mwari wedu nekusingaperi-peri, ameni, vachidanidzira. Johani akatadza kunzwisisa ipapo, asi akatarisa kumashure uye akaona pagomo reSinai kubwinya zviuru zvine 144 avo vakanga vasina kusvibiswa nemadzimai majudha, madzimai machechi vakanga vasina kujoina masangano Lutheran, Methodist, Baptist nePresbyterian, asi vakanga vari majudha kubva pakutanga maorthodox uye aive netemberi yavo ipapo vachinamata pagomo resinai ndivo zviuru zvine zana nemakumi mana nezvina izvozvo zviri shure kweizvi chechi yatova mukubwinya maona saka vasmith vaive vakanganisa vaifanira kudaro nekuti ko unozoisa izvozvo sei zasi kuno muna 1919 wobvisa zviuru zvine zana nemakumi mana nezvina zvadaro unenge wadzokera muchiraselite zvakare maona zvadaro wadzoka taimo mudzidziso wechiraselite nekuti jesu akauya muna 1919 akatora chechi yake uye zvino iye ava mutumbi usinganzwisisike uri kufamba uchipotererana pamusoro penyika kumutsa achienda kuguva rambuya nerasekuru uye ovamutsa vose vose avo vaive maraselite hazvina maturo hazvina kana musoro mushoko hazvizobude zvakanaka kwete changamire hazvidaro asi mwari vane chokwadi uye mwari ndivo vanokwanisa kuchizarura nekuchiisa imomo uye vochiratidza nemazvo kwatiri maona ndinotenda kuti vachazviita handizvizive ndiri kukutaurirai chokwadi handizive asi ndiri kutenda ndiri kutenda kuti vachadaro saka munoona mwari havana kumbobvira vashanda nemajudha ndinoda kuti muchengete izvi mupfungwa chero bedzi israeri ndipo pandakaedza kutaurira hama iyi yakagara nechepano iri kutaura nezvekuenda kuisraeri garai kure neisraeri garai kure nayo imi vanhu vose muri kutaura nezvekutendeutsa majudha mharidzo ino isati yapera muchaona kuti izvanzi najehovha kubudikidza neshoko uye nemweya israeri ichatendeutswa nyika yose muusiku humwe bhaibheri rakadaro asi evhangeri haisi kunyange kwavari kune vapanduki vashoma vari kunze nevamwe vakadaro avo vanopinda uye kunze kwemutumbi mukuru wemajudha avo vanopinda uye voponeswa ichocho ichokwadi ndinozvitenda izvozvo nemwoyo wangu wangu wose asi rangarirai chero bedzi israeri iri kunze kwenyika yayo havakwanisi kuponeswa zvino vari kudzokera uye vachaponeswa vose rudzi rwose muzuva rimwe chete bhaibheri rakataura kudaro zuva rimwe richaunza zvizere israeri yose kudzokera kuna mwari pachave nechinhu chikuru chakadaro zvicharova israeri rimwe ramazuva ano kusvikira zvichazunguza nyika yose kunyange muprofita akadanidzira uye akati muzuva rimwe chete imi makaita izvi muzuva rimwe chete vachazviona vachave nechinhu chine simba maonero angu achave muprofita ane simba uyo achasimuka uye omira pamberi peisraeri uye oratidza kwavari kuti mesiya uya achiri kurarama mesiya iyeye wavakaramba ari ivo vachiverenga bhaibheri diki iroro zvino zvebhaibheri reisraeri vanoriverenga kubva kumashure vachienda kumberi nzira yavanoriverenga nayo uye munoziva kuti mutauro wechijudha unonyorwa sei uye saka pavanoriverenga uye vanoverenga ayo avakatumirwa zasi kwavari nalouis petrus mabhaibheri miriyoni vakati kana jesu uyu vaiva ivo majudha akaunzwa kubva zasi kuiran uye nezasi imomo vasina kana kumbonzwa nezvechinhu chakadaro chakaita samesiya zvino apo pavakagadzirira kudzokera kunyika yavo hongu vaisada kukwira ndege idzodzo vakanga vachiri kurima nemagejo akare makazviverenga mumagazini reluke vangati vakaverenga zvinyorwa izvozvo muluke nemutimes maga handiti chokwadi makadaro maona havaibvuma kuenda ipapo rabhi wekare uya akamira kunze uku uye akati rangarirai muprofita wedu akati taizodzokera kumusha pamapapiro echapungu aleruya nyika dziri kupamuka israeri iri kubengenuka zviratidzo izvo zvakafanotaurwa nebhaibheri mazuva emarudzi ave mashoma azere nematambudziko dzokai oh vakapararira kune yenyu chitongei munge muri kubengenuka makazvinzwa uye mukazvinzwa uye mukazvinzwa asi iri kuzova nguva yekupedzisira rimwe remazuva ano israeri iri kudzokera kumusha kwayo zuva iro mwari ravachatarira israeri kuti ive nyika ndiro zuva iro pasingazombove nemumwe murudzi anoponeswa ndicharatidza izvozvo nemavhiki makumi manomwe aya kana ndikakwanisa bedzi kuawana mazuva acho ndiri kuenda uko kune kunotora makarenda ezvenyeredzi dzemuchadenga nejulian zvenyeredzi dzemuchadenga uye neremaroma uye nemamwe wose pane mamwe akawanda ane imwe nzvimbo pane chimwe chinhu mwari vanoziva nezvazvo uye ivo vanokwanisa kuzvizarura maona ndinoziva karenda rejulian rine mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu pamwe nechikamu chimwe kubva muzvina chezuva mugore saka iwo ose akavhengana asi pane chokwadi pane imwe nzvimbo Ndinoona machurch akawanda kwazvo, masangano akawanda kwazvo, vanhu vazhinji kwazvo vachiita kudai, uye vamwe kaziwa Maria, uye vamwe vachinamata izvi neizvo nezvimwe. Panofanira kuva nechokwadi pane imwe nzvimbo, panofanira kuve naMwari pane imwe nzvimbo, panofanira kuva nemharidzo pane imwe nzvimbo. Ndiri kuona vaprofita venhema vachisimuka vachiita sevanonzvera nedzimwe mhando dzose dzezvinhu zvichienderera mberi. Zvadaro, panofanira kuva newechokwadi ipapo pane imwe nzvimbo, uyo wekunyepera wacho waanogadzirwa kubva paari. Ndinoona vanhu vachipinda munyama uye vachidanidzira vachingoenderera uye vachiuda vachinorarama mhando dzose dzeupenyu. Panofanira kuva nemweya mutsvene wechokwadi ipapo pane imwe nzvimbo. Ndinoona vanhu vachinyepera kuva vanonamata nezvimwe zvakadaro uye vachiedzesera kuzvirereka. Ndinoziva kuti kuna Mwari wechokwadi pane imwe nzvimbo, pane mweya wechokwadi pane imwe nzvimbo, nekuti ndiwo uyo munyengeri uye wakare akagadzirwa kubva pauri, wekare uye wenhema. Panofanira kuva nechimwe chinhu chiri chemazviro kwazvo, munhu, vanhu, chechi, Mwari. Panofanira kuva nechimwe chinhu chechokwadi pane imwe nzvimbo, nekuti izvi zvakangokopwa kubva pachiri. Pane chimwe chinhu chemazviro kwazvo pane imwe nzvimbo. Ndataura kuchechi ino pamusoro pezvipo zvenyu. Teererai kune zvipo zvenyu, zvichengetei zviri muBhaibheri. Musatora chinotsiva apo matenga azere neizvo zvechokwadi. Ngatichengetei izvo zvechokwadi, ngatitorei zvechokwadi, kana kuti torega kuva nechimwe zvachose. Ameni. Zvino chiri pedyo ichokwadi chekuti Mwari vanoshanda neIsraeri bedzi kana iri munyika yayo. Ngatitorei apo Mwari Abrahama paakabva munyika yake uye akaenda zasi kuIjipita. Chii chakaitika? Akafamba achibva pakuda kwaMwari uye haana kuzomboropafadzwa kusvikira adzokera kumusha. Mwari havana kumbobvira vashanda naye kana chiratidzo chimwe chete kana chimwewo chinhu zvacho kusvikira adzokera kumusha. Tarisai kune Israeri pavakaendeswa zasi kuIjipita makore mazana mana. Hapana kana chishamiso chimwe chete kana chiratidzo chimwe chete. Hapana kana chinhu chimwe chete chakaitika pakati pavo. Hapana chakanyorwa munhoroondo yebhuku makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe akare. Mamwe chetewo woenda kuchechi, wopirisa gwayana, wotaura kaziwa Maria kana chero zvaiva, wodzokera hako gore raitevera. Nzira imwe cheteyo vapirisita vese vaitirana navo. Rabhi nhinginhingi, tichasarudza rabhi nhinginhingi ane dzidzo iri nani, anoziva zvakawanda pamusoro pevaIjipita. Chinhu chekutanga munoziva vaIjipitana naivo vose zvavo vaive chinhu chakafanana. Ndicho chinhu chimwe chete chakaitika kune chechi. Tese takaenda kunova muMethodist kana kuti muBaptist kana kuti muPresbyterian, uye isu tine degree kubva kuHartford, tine degree kubva kuWheaton, tine degree kubva kune imwewo nzvimbo kana Bob Jones. Isu tine Bachelor of Arts, tine DD, LLD kana chimwewo chinhu. Ndekupi kwazvakasvika butwa rezvisina maturo? Ndiyo nzira yazvakanga zviri muIjipita, uye Mwari havana kumbobvira vakashanda neIsraeri kusvikira yauya kunyika yayo. Ndinzwei, zvanzi naJehovha, Mwari havasi kuzoshanda nechechi yavo kusvikira iyo yadzokera munyika yayo. Mharidzo yenguva, dzokerai neyepamavambo. Ibvai papfungwa dzenyu dzeMethodist, Baptist, Presbyterian, dzenyu dzePentecostal Assemblies, Oneness, Threeness, the Fiveness, chero zvipi zvaingava, Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, Church of Christ, ose ari kufamba kwaAntichrist. Uye ndinocherechedza kuti izvi zvinorova nyika. Ose akacheyama, ose ndeadhiabhori. Ini zvangu, mune varume vane umwari, mune imwe neimwe yavo, mune vanhu vane umwari, mune kumwe nekumwe kufamba ikoko. Asi sangano pacharo harisi raMwari, uye Mwari havazombofa vakariropafadza, havana kumbobvira vakazviita. Ndinokumbira munyori upi zvake wenhoroondo uchazonzwa tepi ino kuti uninyorere undiudza chero nguva ipi zvayo chechi payakaita sangano kana Mwari vasina kuiisa pasherufu uye vakasazomboshanda nayo zvachose. Ndiudze kuti ndepapi pavakazombomutsa Lutheran zvekare, Wesley nemaMethodist kana kuti yePentecost? Havana kumbobvira vadaro. Sangano iroro rakagara ipapo uye rikashata pamwe nekuora. Mwari vakatora munhu nemunhu aidunga munhu uye vakaedza kunongedzera vanhu kumashure kunyika yavo uye zvadaro vanhu sedunga munhu vasina simba kwazvo uye vachizvibata sevakadzi neimwe mhando yedigiri kusvikira varonga rimwe sangano rikamuita mwana wegehena akapetwa kaviri pane zvaaiva pakutanga asi pane imwe nzvimbo zvechokwadi Jehovha pane mumwe munhu uyo wavanogona kuisa maoko avo paari uyo asingazorerutse pavari umwari sangano risina umwari uyo achatendeutsa vanhu vachidzokera kudombo Kristu Jesu kudzokera kupendekosti pakutanga nemweya mutsvene wepakutanga nezviratidzo zvepakutanga uye nezvishamiso zvepakutanga zvechokwadi iwo pane mumwe chete pane imwe nzvimbo uyo asingazokundiki pasi pemhando ipi zvayo yekutambudzwa kutiza kusiyana nazvo kuwira kunze chero chimwe chipi zvacho uyo anozogara naro mwari havamboropafadze Israeri kusvikira yapinda munyika yayo mwari havazombokuropafadze iwe uri mumethodist mubaptist mupresbyterian mukatoriki kana mupilgrim holiness munazarini wechurch of christ kana wesangano repentecost havazombofa vakakuropafadza nenzira iyoyo dzoka kunyika yekwako kumavambo dzokera kune chiitiko chepentecost sezvakaitika pazuva repentecost apo simba ramwari mupenyu rakashandura zviuru zvevanhu izvozvo uye rikaita kuti mwoyo yavo ibvire nemoto wamwari uye wairatidza zvechokwadi kwete zviratidzo zvakatevedzerwa kwete kuverenga njere zvakagadzirwa nevanhu kwete kumwe kuseka uye ndokupinda mumujao wemakonzo sewatinawo muamerica ndiani anokwanisa kuva netende rakakura kupinda ese kana kuti ndiani anokwanisa kuva nemhomho yakakura kupinda dzimwe mutsauko upi wazvinoita kuna mwari mwari vanoda kuti vanhu vatendeke mumwoyo kwete mhomho yakakura uye isu tose tine mujao wemakonzo pano kumhanya zvinonyadzisa zvakadini kuona kana tichikwanisa kuwedzera chimwezve chiuru kusangano redu zvinonyadzisa vari kuda kuti tidzokere kuchokwadi kudzokera kumweya kudzokera kuchiedza chaicho kudzokera kumugwagwa mukuru muna kristu kudzokera kuchokwadi ko vangazomboti ropafadza sei nenzira yatinoenda nayo havadaro havana kumbobvira varopafadza Israeri kusvikira yadzokera kunyika ichipikirwa uye pavakadzokera munyika ichipikirwa zviratidzo nezvishamiso zvakatanga kuitika ivo vakatuma munhu zasi ikoko pakati pavo aiva nezita rekuti Mozisi chii icho Mozisi uyu chakauya nacho achidzika zasi pfundo yebhaibheri yakakwenenzverwa here akauya zasi nedigiri rebachelor of art here akauya here zasi nelld PhD akauya zasi nesimba rajehovha uye nemharidzo dzokerai kubva munyika ino moenda kumusha dzokerai o makapararira muende kune yenyu amen kwemakore anoda kusvika zviuru zviviri majudha akanga ari kunze kwenyika yavo akapararira kumhepo ina dzenyika taikwanisa sei kuita kuti mharidzo ino igare kwemavhiki zvino dai taifanira kupinda muhudzamu tinokwanisa kuronda Israeri kare kumashure chaiko uye kuratidza apo payakaparadzirwa neumambo hwechiroma pakuramba kwavo mesiya kuti iyo yakaendeswa sei kunyika dzose dziri pasi pedenga dzokerai kuna jakobho Israeri kumashure muna genesi 44 45 uye totaridza kumashure ikoko kuti akaropafadza sei mazitateguru iwayo uye akavaudza chaipo pavaizova vakamira mumazuva ekupedzisira uye ndinogona kunongedzera kwamuri chaizvoizvo rudzi rwese rweisraeri dzinza roga roga reisraeri rakamira chaimo munyika umo marakataurwa kunzi ndimo maraizove uye hepano patiri nhasi mujudha watinoziva haasi iye mujudha wemazviro kwazvo mujudha wemazviro kwazvo ndeuyo muorthodox chaiye asina kuzvisvibisa pachake nezvinhu zvenyika uyo asina kubuda akajoina mamwe machechi ndivo vacho vari kudzokera ikoko vachirarama nechizi nechingwa pamativi ezvikomo vasingatenderwi muguta rakare vakatozvivakira guta kudivi iri munzvimbo isina muridzi kwayo zvigwagwagwa zvakanongedza nzira dzose mberi asi iyo yatanga kuburitsa mabukira ayo amen. naAmen nguva yava pedyo. Hapo kana Ishmael naIsaac vakamira ipapo vachikakavadzana pamusoro penzvimbo, asi zvakadaro iyo ndeye Israeri. Kana zvikaitika kuti unoenda kuJerusarema izvo, ivo havazokutendera kuti uye kuJerusarema rekare. Unofanira kuenda ikoko kutanga, uye wovarega kuti vakutsanangurire zvese. MaArabhu zvadaro vokutora kuenda kune rimwe divi, ndivo vana vaIshmaeri. Asi mirai, pari kuuya nguva apo vana vamwari vari kuzoritora. Ndizvozvo Jerusarema richavakwazve. Chibayiro chezuva nezuva chichagadzwa, uye uyo Antikristu achaita sungano kwavari mavhiki manomwe ekupedzisira, uye pakati payo achatyora sungano iyoyo ovatendeutsira vese muchikatorike. Chinyangadzo chichapararira pamusoro pechinhu chacho chose saizvozvo, uye zvadaro kuguma kuchavapo. Tarirai, mavhiki makumi manomwe hongu ipapo ava pedyo kusvika makore zviuru zviviri avanga vasipo, vakadzingwa zvino vanhu vavo, sezvo zvakange zvakaita mukuomeswa kwemwoyo waFaro akatozofanira kuomesa mwoyo waHitler. Mamiriyoni avo akafa. Tarisai kune uyu Eichmann aine mhosva yekuuraya mamiriyoni matanhatu emaJudha. Mamiriyoni matanhatu avo mweya yevanhu vacheche, vana, vakuru, vese vakaurayiwa. Eichmann murume mumwe chete. Tarisai Russia kuti makavadzinga sei kubva imomo. Vakavadzinga kwese kwese, vakange vari rudzi rwaizvidzwa. Asi nekuda kwerudo rwemari yavo vakadzoka zvekare, asi vashoma ivavo vari kudzokera kuPalestina. Amen, hama. Apo vamunoiona ichitanga kuuya kunyika kwayo, vava nevanokwana imomo zvino kusvitsa avo vangaite zviuru zvine 144. Uye chii chiri kuitika? Vachaziva Josefa wavo. Regai kunetseka, hongu changamiri. Uye vese vakamira ipapo vakamirira kuti zviitike. Uye panguva yacho chaiyo iyo nyika dzakavazivisa kuti vava nyika gore rino rapfuura. Kana izvozvo zvaitika tave pedyo nekuguma, chechi yemarudzi yatoenda. Saka chero nguva ipi zvayo, Mwari vanokwanisa kuti Israeri vanhu vangu. Kana zvadaro marudzi anenge apedzwa nawo. Vachatsika-tsika, akadaro Jesu muna Mateo 24, chinyangadzo chinounza kuparadzwa. Vachatsikira pasi masvingo eJerusarema kusvikira mwaka wemarudzi wapera. Kana izvozvo zvapera, zvadaro maJudha achadzokera muJerusarema kuti vavake temberi zvekare nekunamata kwemutemberi. Tichazviwana zvose mumharidzo idzi dzinotevera mavhiki makumi manomwe echinangwa chakapetwa katanhatu. Zvino ndichaverenga izvozvo ndisati ndavhara, nekuti inozenge yava nguva ipapo yekuti tisvike kumba. Zvadaro todzoka manheru ano nenguva dza 7 o'clock. Chekutanga, kana muri kuzvinyora pasi, kupedzisa kudarika. Dhanieri chitsauko 9:24, kupedzisa kudarika. Chekutanga, kuunza kuguma kwechivi. Chechipiri, kuita yananisiro yekusarurama. Chechitatu, kuunza kururama kwekusingaperi. Chechina, kusimbisa chiratidzo nechiprofita. Chechishanu, kuzodza nzvimbo tsvene-tsvene. Chechitanhatu, uye ndizvo zvatichataura nezvazvo manheru ano, Mwari vachiita kuti zviitike. Zvinochimbomirai, regai ndizvidzokorore zvekare kuitira kuti muzvibate. Chekutanga, kupedzisa kudarika. Chechipiri, kugumisa chivi. Chechitatu, kuita yananisiro yekusarurama. Chechina, kuunza kururama kwekusingaperi. Chechishanu, kusimbisa chiratidzo nechiprofita. Chechitanhatu, kuzodza nzvimbo tsvene-tsvene. Regai ndizviverenge kwamuri zvino kubva muBhaibheri, indima 24. Nomwe mavhiki akatemerwa pamusoro pevanhu vako maJudha, uye nepamusoro peguta rako dzvene Israeri, maJudha, Jerusarema. Kupedza kudarika, chekutanga. Kugumisa chivi, chechipiri. Kuita yananisiro yekusarurama, chechitatu. Kuunza kururama kwekusingaperi, chechina. Uye nekusimbisa chiratidzo, chechishanu, chiratidzo nechiprofita. Uye nekuzodza nzvimbo tsvene-tsvene, chechitanhatu. Ndizvozvo chaizvo izvo zvaakauya kuzomuudza zvaizoitwa, uye zvadaro kuguma kwozovapo. Zvino manheru ano tichawana kuti zvinhu izvozvo zvinombovei, uye toona kuti tava padyo zvakadii kusvika ipapo. Uye zvadaro svondo inotevera tounza pamwe nekuisa panzvimbo zvinhu izvi zvenguva chaipo apo patakamira ndinomuda Israel vachidzokera kumusha kwavo Israel regai ndingotaura izvi zvino patiri ndinofungidzira kuti zvabva patepi regai nditaure izvi nguva yacho chaiyo iyo Israel inova nyika chikonzero ndakagara ndichitenda pamberi pekirasi yangu pano kuti paive nechimwe chinhu chekuti ndaizove nechikamu ndisati ndafa chekudzosa Israel kuna She nekuti apo panguva yacho chaiyo kuburikidza nechati yepan american iyo Israel payakaziviswa kuva nyika kekutanga kwezviuru zviviri nemakore kubva pavakange vakapararira vasiri vanhu yakanga iri awa imwe chete iyoyo chaiyo chaizvoizvo kusvika paawa iyo mutumwa washe akasangana neni kumusoro uko uye akandituma kune nevhangeri chinhu chacho chimwe chete chaicho chivabvu 7:1946 zvino ipapo chimwe chinhu chinondipa kuti ndizive ndiko kudzoreredza mwoyo yevana kudzokera kumadzibaba nemwoyo yemadzibaba kuvana mharidzo cherechedzai Maraki 4 kwete 3:4 chimwe chinhu apo Bhiri mwanakomana wangu neni hama Ann Baxter takanga tiri munzira yedu kuenda kupalestina mushure mekunge tasangana nemajudha kwehama Agenbright uye ivo vakaona musangano Dewey Petrus akanga atumira mabhaibheri aya ikoko uye akati majudha aya akauya akati kana mukadana boka revatungamiriri veIsraeri ndinoreva kwete vanarabhi vatsva ava nemhemberero dzavo dzose asi mudaidza vatungamiriri chaivo veIsraeri pamwe chete uye takaverenga testamenda itsva iyi uye tinoziva kuti kana mesiya auya iye achatiudza zvinhu izvi semudzimai wesamariya tinoziva kuti mozisi akati mesiya wedu aizove muprofita uye apo paunokwanisa kuvaudza nekuvaratidza kuburikidza negwaro izvo vachichawana mumharidzo yemanheru anhu kuti ivo vaifanira kudzimaidzwa uye mwoyo yavo yogurwa kuitira kuti nguva yemarudzi iuye kuti taizove nenguva yekuyananisa yekumarudzi uye mwoyo yavo yakaomeswa chaizvo sezvazvaive zvakaita munguva yajosefa nevamwe vakadaro uye zvadaro vounza majudha iwayo panzvimbo uye vodaidza varume ivavo kubva muvateereri ivavo sezvamunongoita vemarudzi avo pano nekufemera ikoko kwemweya nekuti ivo vakati kana Jesu uyu kana ari mesiya uye mashoko enyu ari echokwadi saka haana kufa uye mupenyu uye kana ari mupenyu akavimbisa kuva mune vake muranda varanda vake vadzidzi vake uye kana tikakwanisa kumuona achiita chiratidzo chemuprofita zvadaro tinozotenda kuti ndiye mesiya chinhu chakakwana zvakadini chakarurama chaizvo zvadaro izvozvo zvaizoitei rudzi rwaizozvarwa muzuva rimwe chete pakati pevatungamiriri mumwe nemumwe wavo aizoti tinozviziva kana rabhi iyeye ataura izvozvo zvinobva zvaringana rudzi rwaizozvarwa muzuva rimwe chete Israeri yaizozvarwa muzuva rimwe chete uye ndakanga ndiri munzira yangu uye ndikamira pakairo muIjipt ndine tikiti ruoko rwangu uye maminiti 10:15 kana kuti 20 enguva yekudana vakanga vogadzirira kudana uye ndakafamba ndichidzika kuti ndinoona chimedu chidiki chemuvanga ichi nenzou diki yakagadzirwa nemuvanga iine nyanga dzenzou ndakanga ndiri kuzoitumira kune mumwe chiremba shamwari yangu chiremba Sam Ade kuitira chokutsimbirisa mapepa uye ndakanga ndichiitarisa uye chimwe chinhu chikati kwandiri ino haisati iri iyo nguva yacho gara kunze kwepalestina saka ndakafunga ndini hangu ndanga ndiri kungofunga izvozvo uye ndakaenderera mberi chimwe chinhu chikati ino haisi iyo nguva yacho zvino ndakabuda ndokuenda seri kwechivako chinochengeterwa ndege ndakasimudza musoro wangu kuna mwari ndikati mwari ndimi here manga muchitaura neni ndokuti ino haisi iyo nguva yacho gara kunze kwepalestina ino haisi iyo nguva yacho zvadaro ndakatora tikiti rangu ndikarishandura ndikaenda ndichibva ipapo kumusoro ndichipfuura nemuroma ndokudzoka kulisbon kuvaputukezi uye kubva ipapo ndokudzokera kuunited states nguva yakanga isati yakwana kusarurama kwemarudzi hakusati kwazara nazvino kungosvika kumuromo wemukombe asi rimwe zuva zvichaitika uye mwari vachatumira mumwe munhu ikoko anova muprofita uye acharatidza kwavari ndinovimba kuti mwari vachamusimudza izvozvi chero hwaanogona kuve vachamusimudza nekukurumidza ndinotenda kuti zvinofanira kuuya ndizvo zvatiri kudzidzira izvi kuti tave pedyo kwazvo uye rangarirai miniti yacho chaiyo iyo majudha pavanogamuchira kristu chechi yemarudzi inenge yatoenda zvadaro marudzi vanova nematenda achidururirwa pavari kutambudzika uye ko varume vadzidzisi vakuru vangadzidzise sei uye vachitarisa kune bhaibheri iri seizvi uye votaura kuti chechi inopfuura nemunguva yekutambudzika apo ipo pasina gwaro mubhaibheri ndinozvitaura havana kana chinhu chimwe chete mumwe murume akandiudza kwete nguva refu yapfuura akati hanzvadzi McPherson vakadzidzisa kuti chechi ichapfuura nemunguva yekutambudzika nekuti tichange tiri zviedza zvinopenya munguva iyoyo iisraeri ipapo kwete marudzi anenge atoenda chechi havafaniri kupfuura nemunguva yekutambudzika shato yakasviba mvura kubva mumuromo mayo chitsauko 17 uye ikaita hondo nevakasara mhandara ivete kwete chechi yechokwadi inenge yatoenda inenge yatova kumabiko emuchato kune ava inguva yekuti mabiko emuchato anenge achiitika vhiki rekupedzisira uye ndipo apo panopinda nguva yekutambudzika apo mhasho nekutambudzwa zvinosimuka pamusoro pemachechi izvo zvinhu zvadaro kumagumo muchitsauko 19 ndepano paanouya nechikomba chake hareruya mambo wamambo uye ishe wemadzishe nguo yakanyikwa muropa uye hondo yekudenga yakatasva mabhiza machena ichiuya naye hayo ouya kuzotora nzvimbo yake kuitira mireniyum amen Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Unozviita sei? Unoriita guru muupenyu hwako? Unorarama upenyu uhwo kuti vanokwanisa kuti hoyo muranda waKristu ndiwo makudziro aunoita zita racho ngationei hamumuda here ini zvangu rwiyo rwedu rudiki zvino muchidyiro kare kare ndinoziva chaizvoizvo kuti ndizvo muchechi akazvarwa kuzoponesa vanhu kubva kuchivi chavo Johani akamuona pamahombekombe gwayana rekusingaperi gwayana iroro rine izvo zvisimbiso zvinomwe mumwe chete bedzi kudenga nepanyika akakwanisa kuritora
A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord.
Ndinofarira kunamata. Hamudaro here? Zvino, hatiuye kuchechi kuzongonzwa mharidzo. Izvozvo zvinoenderana. Pamwe nazvo, asi isu tinouya kuchechi kuzonamata. Kunamata mumweya nemuchokwadi. Manzwa chokwadi ndiro shoko. Maona, zvino kunamata ndiko kuzviratidza pachako kwaari. Maona, oh, ndinoda murume uye weGarirea. Tipe ichuni diki, pane irworwo. Hongu changamire. Muruziva here Teddy? Ndakanganwa zvino. Ngationei, ngationei.
Love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin, and a deep peace placed within. He said, "Come see this man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, that man of Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee.
Hallelujah.
Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love, that man from Galilee. Listen. The woman at the well, he all her sins itself.
Ndiye iye.
She was forgiven of every sin, and the deep peace came with her. Then she cried, "Come see that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, that man from Galilee.
Ndinomuda, hamudaro here. Moyo wangu wese, hamudaro here. Ko, iye, hashamise here. Ngatikotamise imisoro yedu zvino, tifunge nezvazvo. Marudzi ari kupamuka, hazvina basa.
Wonderful is my Redeemer, praise you.
Oh, fungai nezvazvo.
I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me.
Chi chanoita?
Keeping me from all sin and shame.
Kwira pamsoro pacho. Zvino pamwe chete. Ndinofara kwazvo kuti ndakaponeswa. Ndinofara kwazvo kuti ndakamirira kuuya kwake. Zvino nemaoko edu akasimudzwa kana tichirevesa. Munomuda here? Zvadaro, munofanira kudanana nekuti kana usingavade au haunogona kuona kunyange pano ko ungamude sei uyo hausati waona ngati kwazisanei uyoko mumwe nemumwe toti. Simudza maoko ako kwaari zvino ndizvozvo. Chimbofungai. Akaita kuti chizaruro chikuru ichocho chizivikanwe nesu. Hatimudi here? Ko, haashamise here? Notenda zvakadini nekuda kwaishe wedu Jesu. Hamboti si, tarira, ndinemi nguva dzose kunyange kushika. Muri kufarira here mavhiki makumi manomwe aDhanieri? Oh, ko, hatimudi here? Ko, zvinoita sei? Ingomunamata, zvichibva pamoyo wako. tese tinozviita. Nditungamirirei. Nemazviri Ishe. Oh Jesu, tinoona kuti tiri kuswedera pedyo nechimwe chinhu. Isaya muprofita akange ataura nezvacho. Jeremia akataura nezvacho. Danieri akatarisa kumashure uye akaona izvo zvavakataura. Zvakakonzera mwoyo wake kuti udenhekane uye akataridza chiso chake kudenga akatsanya. Akapfeka masaga uye nemadota aida kunzwa kuitira kuti agoyambira vanhu. Ishe, tinoona kubudikidza nemabhuku zvekare. Bhuku renyu, bhuku raIsaya, bhuku raJeremia, bhuku raJakobho, Johane, Ruka, Mariko, Mateo, bhuku rezvakazarurwa, mabhuku enyu ose kuti tave pedyo nekuguma. Uye takataridza chiso chedu kudenga. Mumunamato, muzvikumbiro kuti tiwane apo patiri kurarama Ishe, tinotanga kuona hutonga huchibuda. Uye Ishe, tinouya kwamuri, kutenda kwedu kunotarira kwamuri zvino, tichiisa parutivi zvose zvinorema, chivi chose, kusatenda kwese kudi uko kunokurumidza kutivhiringidza. Tinomanikidzira zvino takananga kunaridzano yekudanwa kwepamusoro, tichiziva kuti nguva yedu ishoma. Ropafadzai vanhu ava vari munhu Ishe. Vanokudai, ndevenyu, ivo vabuda. Ndimi uyo ari kuzarura. Ndinonamata kuti imi mugupa zvinhu izvi kwatiri apo takamirira pamuri. Tipeiwo masikati akanaka ekudzidza Ishe. Tipeiwo kunzwisisa. Dzosei zvakare manheru ano tavandudzwa Ishe. Ndizodzei masikati ano. Oh, apo pandinenge ndiri kudzvera Ishe kuitira chikonzero chakapetwa katanhatu ichi chekushanya kwaGabhurieri. Dai Gabhurieri akauya kuzoshanya uye opa dudziro yakapetwa katanhatu Ishe, tinofanira kuiziva iyoyo. Tinodzidza nemabhuku uye toziva kuti tave pedyo. Saka tinonamata kuti muchazvizarura kwatiri manheru ano. Svondo inotevera Ishe, o Mwari, isaiwo mazuva acho imomo. Handizivi kuti sei, asi munokwanisa kutisvitsa panguva yacho chaiyo. Zviitei Baba, tiri kutarisa kwamuri. Tinodanana uye ropa raJesu Kristu mwanakomana waMwari rakatichenesa kubva kuchivi chose. Tiri kutarisa kwamuri zvino, tibatsireiwo apo patinomirira pamuri Baba, kuburikidza naJesu Ishe wedu.